This message, the water baptism by Brother William Marion Branham, was delivered on Friday, January 20, 1961, at the Golden Arrow Restaurant in Beaumont, Texas, USA. Maridzo ii, rubabatidzo rwemumvura, nahama William Marion Branham, yakaparidzwa chishanu, 20 ndira, 1961, pa Golden Arrow Restaurant, muBeaumont, Texas, USA.
Yeah. Well, now, our thought is this morning is that we don't want to take too much of your time.
We don't have anything.
But that I got, I go do a little studying, and then I'm going to get ready pretty soon to, I got to go to dinner today with some people.
Hongu, zvakanaka. Zvino, pfungwa yedu. Yedu ndeye kuti mangwanani ano kuti hatidi kutora nguva yenyu yakawanda asi kuti ndine uye ndiri kuenda kunova nekunzvera kushoma uye zvadaro ndichange ndagadzirira nenguva isipi kuti ndinofanira kuenda kunova nekusvusura ndevamwe vanhu nhasi.
And I thought before too much gets piled in, there's a lady minister coming from up in here, Brother Jack Moore's sister, that she wants to talk to me about women preachers, and I know she used to be in today, and I thought I'd get over here first.
We end up funga kuti. Zvinhu zvizhinji zvisati zvaungana. Pane mushumiri wechidzimai ari kubva kumusoro achiuya muno. Hanzvadzi yehama Jack Moore. Kuti vanoda kutaura neni pamusoro pevaparidzi vechidzimai. Uye ndinoziva kuti vari kuzosvika muno nhasi. Saka ndafunga kuti ndichatanga kuuya kuno.
And the first thing I want you all to know, this is recording, isn't it, Leon? There's a first thing I want you all to know, you see. And that's Sister
Gibson
and Sister Sewell and Sister Simpson.
Uye ini chinhu chekutanga chandinoda kuti imi mose muzive. Ii, iri kurekodwa, ndizvo here Leo? Pane chinhu chekutanga chandinoda kuti imi mose muzive, muri kuona. Uye, ndi hanzvadzi Gibson, ni hanzvadzi Sewell, ni hanzvadzi Simpson, maona.
The question was asked me about water baptism. And I...
That's what we want to know.
You want to know about.
Muvunzo wakavunzwa kwandiri. Pamusoro perubhabhatidzo rwemumvura. Uye ini. Munoda kuziva nezvazvo.
I would like for you all to know first that I have... My objective is not to try to show like you was some mastermind or know more than somebody else.
Ndi, ndinoda kuti imi mose mugoziva kutanga kuti ndine chinangwa changu hachisi chekuedza kuratidzira sekunge waiva mumwe nyanjere kana kuti unoziva zvakawanda kupfuura mumwe munhu.
My objective is to try to explain the best of my knowledge by the scriptures, what is right and wrong.
Chinangwa changu, ndiche kuedza kutsanangura. Neruzivo rwangu, rwakakwanisisa kubudikidza nemagwaro. Kuti, zvakanaka nezvakaipa, ndezvipi.
And it's always been my objective to never compromise on anything that God has written. And never say it's right because somebody else says it's right. But it's got to be that way.
Uye, chakagara chiri chinangwa changu, kusarerutsa zvachose, pane chipi zvacho icho chakanyorwa naMwari. Uye kwete kutaura kuti, chakanaka, nekuti mumwe womunhu anoti, chakanaka. Asi, zvinofanira kuva sokudaro.
Now, it might be this, that in the future, if you listen to this tape that we're talking on, it might be good I tell you the reason why. Can you all hear me well enough?
Yes.
Zino, zinogona kuva izvi kuti munguva inotevera kana ukazoteerera tepi iyi yatiri kutaura pairi. Zvingave zvakanaka kana ndikakuudza kuti nechikonzero chei. Muri kundinzwa zvakanaka kwazvo here?
I think our Heavenly Father has people made up in certain ways for His own benefit. Just like if we do things certain ways, different each time, because we have a purpose of doing it.
Ndinofunga kuti baba vedu vekudenga. Vane vanhu vakagadzirwa nedzimwewo nzira kuitira kuti zvivashandire pachavo. Sezvatinongoitawo zvinhu nedzimwewo nzira dzakasiyana panguva yega yega. Nekuti tine chinangwa chekuzviita.
Some time ago, I was sitting down in the state of Kentucky, talking to some of my brethren. And when I go home and I can have a little time off from the meetings, it's usually a great crowd's piling in, you see.
Imwe nguva yapfuura. Ndakanga ndakagara mudunhu reKentucky, ndichitaura nedzimwe hama dzangu. Uye pandinoenda kumba, uye ndova nekanguva kadiki kekuzorora kubva kumisangano. Panowanza kuve nemapoka akakura anenge achiungana muri kuona.
And then I get so nervous. After all night, see, you don't get no rest at all. They just come day and night. I get real nervous. Then I'll either pick up a fishing pole and go fishing, or if it's hunting season, I'll get my rifle and go hunting.
Uye zvadaro, ndinotanga kuhuta huta kwazvo. Shure kwe usiku hose, munoona. Hauwani zororo zvachose. Vanongo uya masikati neusiku, ndinotanga kunzwa kuhuta huta zvakanyanya. Zvadaro, zvimwe, ndinotora chirauro. Ndoenda kunoraura kana kuti, kana uri mwaka wekuvhima. Ndinotora futi yangu, ndoenda kunovhima.
Well, rifles is one of my favorite things to fool with, shooting targets. Brother Gene here and I, he's begin hand loading now, and we just love to do it.
Zvakanaka. Futi, ndedzimwe dzezvinhu zvandinofarira kutamba nazvo. Kupfuura zvipfuuro. Hama Jini pano neni. Vakatotanga kuisa unga munyere nemaoko zvino. Uye tiri. Tinongofarira kuzviita.
And then I had a little what they call a Model 75, a Winchester rifle 22. Well, that's what I hunt squirrels with.
Uye zvadaro, ndanga ndiine diki yavanoti Model 75, futi ye Winchester 22. Saka, ndiyo yandinovhima tsindi nayo.
Well, I hunt the squirrels at 50 yards. And at 50 yards, I keep messing with this little rifle till I can drive a tack with it at 50 yards. And the other day, I put 9 bullets in the same hole. Is that right, Brother Gene? At 50 yards. With a 22 rifle.
Zvakanaka. Ndinovhima tsindi iri pamayadhi makumi mashanu. Uye pamayadhi makumi mashanu. Ndinoramba ndichitamba nefuti iyi duku. Kusvika ndava kurova nayo chipikiri chine musoro wakapamhama. Chiri pamayadhi makumi mashanu. Uye rimwe zuva ndakaisa mabara mapfumbamwe muburi rimwe chete. Ndizvo here hama Jini? Pamayadi makumi mashanu nepfuti ye 22.
Now, well, all at once it went out. I usually, if the squirrel is looking at me, I won't shoot him. If he's got his back turned to me, I won't shoot him. He has to be sitting so I can just see his eye.
Zino, zvakanaka. Kamwe kamwe, yakatanga kupotsa. Zino, kazhinji kana tsindi yakatarisa kwandiri. Handiipfure. Kana yakapira musana wayo kwandiri, handiipfure. Inofanira kunge yakagara zvekuti ndinokwanisa kuona ziso rayo.
And if I happen to hit him low from the eye or above the eye, I know there's something wrong with my rifle. See? So I don't try to lie to myself, and I don't take no more squirrels than what the law allows me to take. See? Because that's right, I'm a conservationist.
Uye, kana zvikaitika kuti ndairova pazasi peziso kana kuti pamusoro peziso ndinoziva kuti pane chinenge chakatsveyama nepfuti yangu munoona saka ndinongo handiedze kuzvinyepera uye ndinongo uye handitore tsindi dzakawanda kupfuura dzandinotenderwa nemutemo kuti nditore maona ndokuti izvozvo zvakanaka ndiri munhu anochengetedza
but I find one and he's too far away I just let him alone and if this one's too close to me I'll back up to 50 yards and I'll watch him go out and get a hickory nut and come back he's looking at me I just let him alone
asi ndinongo ndikawana imwe uye iri kure kwazvo ndinongoisiya yakadaro uye kana iri pedyo zvakanyanyisa neni ndinodzoka kumashure kusvika ndave pamayadhi makumi mashanu uye ndinoitarisa ichienda kunze uko yonotora nzungu yemuti wemuhikori uye yodzoka inenge yakanditarisa ndinongoirega yakadaro
The next time he gets one, maybe 10 minutes later after he cuts that one through, he'll go get one, maybe he's got his back turned. I wouldn't shoot him like that. So if he goes away, let him go. Hunt me another one. See, because I missed eyes on out.
Nguva inotevera. Painotora imwe zvichida maminitsi gumi anotevera. Shure kwekunge yatsemura iyoyo. Inoenda yonotora imwe. Zvichida ine musana wayo wakafuratira. Handaimboipfura yakadaro. Saka zvinokana ikaenda. Zvakanaka. Ndinongoisiya ichienda. Ndinozvivhimira imwe. Maona. Nokuti ndinongo. Ndinongodziwana.
And I love them. They're the best meat there is in the world. There's nothing compared with a gray squirrel. Especially when he's cutting beech or hickory or something like that.
Uye ndinodzida. Ndidzo nyama yakanakisa kwazvo. Iri munyika. Hapana chingaenzaniswa netsindi pfumbu. Kunyanya apo painenge ichidimura nzungu yemuti wemubichi kana wemuhikori kana chimwe chino chakada kudaro
so my rifle went out now a rifle is a strange thing to fool with it's something that it takes the tension off of my nerves and things now other people wouldn't give a care for
saka pfuti yangu yakange yopotsa zvino pfuti chinhu chinoshamisa kutamba nacho ndechimwe chinhu chekuti chinobvisa kusagadzikana kubva mutsinga dzangu nezvimwewo zvino vamwe vanhu havaite hanywa kwazviri
and I believe our gracious brother Oral Roberts I think he plays golf and so does our brother Billy Graham they play golf
uye ndinotenda hama yedu ine nyasha Oral Roberts ndinofunga vanotamba golf uye ndizvo zvinoitwawo nehama yedu Billy Graham vanotamba golf
that would get on my nerves out there them women half dressed and things like I couldn't stand that see I did but now maybe them brothers I don't mean to get out there for that purpose see
izvozvo zvinova zvapinda mutsinga dzangu kunzi uko nemadzimai anenge asina kupfeka zvakakwana nezvimwewo ikoko andaigona kuwirirana nezvakadaro inyaya yacho asi zvino zvimwe idzo hama handireve kuti vanoenda kunze uko nekuda kwechinangwa ichocho munoona
no because they're gentlemen they're Christian brothers but just to get out around there I couldn't stand that see and playing golf I that seemed like it's for women or something see hit a ball with a stick and run out there
kwete nokuti ivo varume vakanaka ivo ihama dzechikristu asi kungobuda kunova kunze uko andaigona kuwirirana nezvakadaro munoona zvina uye kutamba golf zvinoratidzika kwandiri sekunge ndezvevakadzi kana chimwewo muri kuona kurova bhora nechimuti uyewo mhanya kunze uko
then brothers might think same thing sitting around fools an old rifle well you know we're made up different and so this rifle the least little vibration of any way will throw it off
Zvino idzo hama dzinogona kufunga zvimwe chete kugara hako wotamba nepfuti yekare zvakanaka munoziva takagadzirwa zvakasiyana zvino saka pfuti iyi kakungogwina zvishoma kwenzira ipi zvako kunoita kuti ipotse.
You can be shooting and driving a tank with it and put your finger on the barrel, it'll just ruin your shooting. That's how accurate it has to be. Can't wrap your hand around a forearm, lay it level in your hand.
Unogona kunge uchipfura, uye uchipfura chipikiri nayo, uye woisa munwe wako pamupongoro. Zvino ngokanganisa kupfura kwako. Munoona? Ndizvo zvaino. Ndiko kundanga kwainofanira kuita. Haugone kuputira ruoko rwako pamubato weruoko wemberi. Uisa yakarurama muruoko rwako.
And then you say, what's all this got to do with what we're asking you? But I'm trying to get you to something first. Have a background.
Uye zvadaro. Iwe woti. Izvi zvose zvinene chekuita nezvatiri kukuvhunzai. Asi ndiri kuedza. Kukusvitsai pane chimwe chinhu kutanga. Kuva nenhanga ruvanzi.
Now, one day it went out, and I've done everything I know how to do to bring it back in again. I tried rebedding it. I tried tightening, loosening, and everything else.
Zvino, rimwe zuva yakatanga kupotsa. Uye ndainge ndaita zvose zvandaiziva kuita. Kuti ndiite kuti. Kuita kuti ishande zvakanaka zvekare. Ndakaedza kuigadziridza zvekare. Paya pamutanda wepfuti panogara mupongoro. Ndakaedza kunyatsoisunga, kuisunungura, nezvimwe zvose.
In a 22 you can't hand load it because the primer's in the hull and you have to take factory loaded ammunition.
Zvino, 22 haugone kuisa unga mumbumburu nemaoko. Nokuti, zvinoitungidza zviri munyere uye unofanira kutora mbumburu dzakagadzirwa kufekitari.
Now where we load the ones that's got the big shells where we can knock the primer out and get a resizer and things, while we can load that and keep changing powders and grams and weights of bullets until we get it to where it'll shoot what it will shoot, or either then we go into the bedding and so forth.
Zvino, paya patinogadzira idzo dzine nyere dzakakura. Paya patinogona kubvisa chinotungidza uye totora chinodzoreredza makuriro aro nezvimwe zvakadaro. Zvakanaka. Tinogona kuisa izvozvo uye toramba tichichinja unga nemagiramu neuremu hwembumburu kusvikira taiita kuti isvike painozopfuura zvainopfuura. Kana kuti zvadaro tinoenda panogarwa nemupongoro pamutanda wepfuti nezvimwe zvakadaro.
Therefore we couldn't do it on that one. But I said, well, maybe I'll root the bedding. I'll send it back to the Winchester Company.
Naizvozvo, hataikwanisa kuzviita pane iyoyo. Asi ndakati, zvakanaka. Zvichida ndavhiringidza panogarwa nemupongoro pamutanda wepfuti. Ndichaidzosera kukambani yeWinchester.
I'll return it into Winchester Company, and they wrote me a letter, which I kept for just a commemoration of it.
Ndakaidzorera kukambani yeWinchester. Uye, ndokubva vandinyorera tsamba iyo yandiri kuchengeta kungoitira kurangarirwa kwayo.
They said, Reverend Branham, this Model 70 Winchester was not made to be a target gun. See? Said, it'll group an inch, seven shot group, it'll group an inch at 25 yards. And said, you'll never get it any better than that because that's perfect for that type of gun. An inch at 25 yards.
Ivo vakati, mufundisi Branham, Model 70 Winchester E haina kugadzirirwa kuva pfuti yekupfuura zvipfuro. Munoona? Vakati, inoita kuti mbumburu dzinge dzakaungana mudenderenzwa riri inji. Gungano rembumburu nomwe inoita kuti dziungane mudenderedzwa riri inji pamayadhi makumi maviri nemashanu. Uye vakati, haufe wakaiita kuti ive zviri nani kudarika izvozvo. Nokuti izvozvo zvakatokwana pamhando yepfuti iyoyo. Inji pamayadhi makumi maviri nemashanu.
I know that was wrong. I done put nine shots one hole in the other to 50 yards with it. And that was the Winchester Company made it.
Ndaiziva kuti zvakanga zvisiri izvo. Ndakanga ndapfuura mbumburu pfumbamwe muburi rimwe chete pamwe pacho pamayadhi makumi mashanu nayo. Zvino iyi yaiva kambani yeWinchester yakaigadzira.
Now it looked like someone would say, Well, if the engineers patent that gun, and they ought to know what's in it, and if they made the gun, then why would you?
Zino, zino ratidzika sekunge mumwe munhu anogona kuti zvakanaka kana ma engineer vakawana kucherechedzwa pamutemo kuve vakagadzira futi iyoyo. Saka vanofanirwa kuziva zviri mairi uye kana vakagadzira futi iyi. Saka sei iwe uchizo?
That's what my wife said to me. She said, Billy, why would you fool with that gun after the man who designed it and made it and knows even how much gas is in every shell and every ring it's in it and everything else? How would you try to dispute their word?
Ndizvo zvakataurwa nemudzimai wangu kwandiri. Iye akati, Billy, ko, unotambirei kune pfuti iyoyo shure kwekunge munhu akafunga magadzirirwo ayo pamwe nekuzoigadzira uye anotoziva kuti nyere yega yega mune gasi rakawanda zvakadii uye nedenderedzwa rega rega riri mairi nezvimwe zvose zvakadaro. Sei uchiedza kupikisa shoko ravo?
I said, well, honey, not long ago you were asking me a Bible question. And you had the answers in the back of the Bible. And you asked me, did God give Abraham that ground that he promised him? Or she asked me.
Ini ndikati, zvakanaka mudiwa. Nguva pfupi apfuura, waindibvunza mubvunzo wemuBhaibheri. Uye waiva une mhinduro kuseri kweBhaibheri. Uye wakandibvunza, ko, Mwari vakapa here Abrahama nzvimbo iyo yavakamuvimbisa? Uye kana kuti akandibvunza.
And I said, no, he never gave him the ground. He promised it to him, but he never possessed any, he never got it.
Ini ndikati, kwete, haana kumupa nzvimbo yacho. Akaivimbisa kwaari, asi haana kumbove nechimwe chayo zvachose. Haana kuiwana.
And so she said, oh, I got you on that one. She said, here's the answer, he did give it to him.
Uye saka iye akati, oh, ndakuwana pane iwoyo. Iye akati, iye ndiyo mhinduro vakatoipa kwaari.
I said, turn to Acts 7. Not so much as the place to put his foot on. That's right. It wasn't given to him. Now, see, sometimes our written out man answers can be wrong.
Ndikati, vhura kuna mabasa 7. Pasina kana nzvimbo yekuti aise tsoka yake pairi. Ndizvozvo chaizvo. Haina kupiwa kwaari. Zvino, munoona, dzimwe nguva mhinduro dzedu dzakanyorwa nemunhu dzinogona kuva dzisiri idzo.
And the man that makes the gun can be wrong because I've already known I drove 9 straight tacks into a piece of paper in the same hole at 50 yards of that gun.
Uye munhu anogadzira pfuti anogona kukanganisa nokuti ndagara ndichitoziva kuti ndakapfuura mumburu pfumbamwe dzakatevedzana mukachidimbu kebepa muburi rimwe chete pamayadhi makumi mashanu nepfuti iyoyo.
And they said, if 7 bullets cover it, you take an inch. At 25 yards, half the distance, you never get it better. To me, they were wrong, whether they are the masters of the gun or not, because I know better. See?
Uye iwo vakati, kana mbumburu nomwe, zikapararira, unowana inji imwe chete pamayadhi makumi maviri, nemashanu, half yechinhambwe chacho. Hauzoiti kuti ive zviri nani. Kwandiri, vaiva vachikanganisa zvisinei kuti vaiva vana mazvikokota vepfuti yacho kana kuti kwete. Nokuti ndaiziva zviri nani. Munoona?
And I sat down under a tree one morning and Brother Woods and Brother Charlie, who hunts with me, and there were squirrels everywhere.
Zvino ndakagara pasi pemuti mamwe mangwanani. Uye hama Wood nehama Charlie vanovhima neni. Uye paiva netsindi kwese kwese.
Well, I'd shot at one a couple days before that, missed its eye, hit way down on the cheek, of course killed the squirrel as dead as it hit him in the eye, but the gun was out to me.
Zvakanaka, ndakanga ndapfuura imwe mazuva mashoma kumashure kwaizvozvo ndikapotsa ziso rayo ndikarova zasi padama hongu. Ndaka uraya tsindi. Ikafa. Sizwa yaengi. Dai yakange yaruwa muziso. Asifuti ii. Yakanga yopotsa kwa ndiri.
It makes me nervous because that gun's not perfectly in. I don't do me no good to go hunt. See, because I don't hunt for the meat of it anyhow. I just hunt for sport.
Zino ndiita kuti. Ndi hute hute. Nekuti kana futi ii isiri kugona. Kunyatso nanga. Ndi. Hazindi itire zvakanaka kuenda kunovhima. Maona. Nekuti handivhime kuti ndiwane nyama yayo. Zvisinei. Ndi. Ndinongo vhima kuitira mutambo.
And so I said it's I just sat under a tree, a little leaning tree. I could go to it this morning there in the mountains of Kentucky.
Uye zvadaro ini ndakati. Ndizvo zviri. Ndakanga ndakagara pasi pemuti. Muti mudiki wekuzembera. Ndaigona kuenda kwauri mangwanani ano. Umo, mumakomo eKentucky.
Now I sat back around that tree, listen to Charlie over here just banging away. I don't care what any of the squirrel he shot, this only shot squirrel.
Uye ndakanga ndakagara kumashure pasi pemuti iwoyo. Ndichiteerera kuna Charlie. Ari nechekuno uyo. Akanga achingopfuura vaizo. Handinei nekuti ndepapi petsindi pavainge vapfuura. Chero bedzi, vapfuura tsindi.
If their gun was grouping anyway, just so it hit the squirrel, if it's in the hips or in the mid-center or anywhere hit him, that's all right.
Kwavo, kana kupfuura kwavo, futi. Yangopotsera mbumburu, pakasiyana siyana. Zvokungoti, yarova tsindi bedzi. Uye dai maive muhudyu, kana kuti. Pakati chaipo, kana kuti. Papi zvapo, payai irova. Zvose, zvaive zvakangonaka.
And so, I said, well now, I just couldn't stand that. And I sat down there and I thought, just look at the fun them fellows are having.
Uye zvadaro, uye ndikati. Saka, zvino izvozvo hazvi. Ini, handaimbogona kuzvigamuchira. Zvino ndakagara pasi ipapo. Ndakafunga. Ingotarisa kunakidzwa. Kuri kuitwa nevarume ava.
And they love to hunt just as well as I do. And they're both fine, good shots. They're a dandy man. Both of them Christians filled with the Holy Ghost. And just fine man. Some of the highest caliber of man.
Uye, vanofarira kuvhima. Sizvo ndinongoitawo ini. Uye ose, vari vaviri, vapfuri vakanaka. Vanogona. Varume vakanaka kwazvo. Vose vari vaviri maKristu vakazadzwa nemweya mutsvene. Uye varume vakangonaka. Imwe mhando yepamusoro-soro yevarume.
And then brothers up there had the most fun shooting squirrels, and there were squirrels jumping through the trees right by me.
Uye hama idzodzo kumusoro uko vanga vachiva nekunakidzwa kwazvo vachipfuura tsindi. Uye paive netsindi dzaisvetuka mumiti pandakanga ndiri chaipo.
Well, I said, then why would I do a thing like that? Sit here, and here I am sitting here crying. Just tears running down my face. There they are, and here I can't even hit the target.
Zvakanaka, ndakati. Saka, ndingaitirei chinhu chakadaro. Ndakagara pano, uye hepano. Pandiri ndakagara pano, ndichichema, misozi ichingoyerera, ichidzika pachiso changu. Havoka avo, pavari. Uye ini pano handisi kukwanisa kana kurova chipfuro.
And I raised up and I said, Heavenly Father, why did you make me like this? A little nervous, upset person. And then your grace has given me literally millions of friends. See?
Saka ndakasimuka. Zvino ndikati. Baba vekudenga. Ko. Sei makandigadzira zvakadai. Munhu anohuta huta zvishoma. Akatsamwa. Uye zvadaro, nyasha dzenyu. Dzakandipa mamiriyoni chaiwo eshamwari. Munoona.
And I said, why would you make me a person like this? And I started weeping right out loud then, sitting under a little leaning tree, right sort of a mountain.
Uye ndikati, ko, makandigadzira kuva munhu akadai sei. Uye zvadaro ndakatanga kuchema zvine ruzha ipapo. Ndakagara pasi pemuti mudiki wekuzembera. Ndizvo ndakatanga kukwira gomo.
And And I knew soon those fellows had had their limit of squirrels and back, and there I was sitting there just, I just didn't have the nerve to shoot at one of them because I was afraid it hurt him, you know, and they didn't get away, see.
Uye ndaiziva kuti nenguva isipi machinda aya aizenge awana tsindi dzavo dzakatarwa uye vodzoka. Uye hepano ini ndakanga ndakagara ipapo kungo. Oh, zvaisave asinda ndakanga ndisina manzwiro ekupfuura kune imwe yadzo nokuti ndaitya kuti ndinozoikuvadza munoziva uye yobva yatiza maona.
And my gun, I'd, for a season isn't very long, and I'd been then for, half the season is gone to try and get that rifle back. I sent the scope where it had it mic'd, and they said that scope is perfectly right.
Uyenda kangu, zino futi yangu, ndaizu, mwaka wacho, hauna kureba zakanyanya. Uye ini, ndainge ndiri ipapu. Zingaita, zakanaka, hafu ye mwaka, yakatopera ndichiedza kuita kuti futi iya ishande zvekare. Ndakatumira sikopu ikoko. Ndikaita kuti igadziriswe zvakanaka. Zvino ivo ndokuti sikopu yacho yakanaka chose.
Well, I knew it was a rifle because it's throwing one way and one another. A scope hardly wouldn't do that. So I sat down there and I just wept. And after sitting there a little bit, kind of helped my head over, I heard him speak to me.
Saka, ndaiziva kuti yaiva pfuti, nokuti iri kupotsera rimwe, kune rimwe divi, uye rimwe, kune rimwe. Sikopu, hayaimboita zvakadaro. Saka ndakagara pasi ipapo, zvino ndokungochema. Uye shure kwekunge ndagara ipapo, kwekanguva, ndakaita sokubata musoro wangu, nechepamusoro. Ndakamunzwa achitaura kwandiri.
You all stood last night in the meetings, see how he could go out into the audience anywhere there, wherever he desired me, tell the people all about their conditions and who they were and where they come from and what they had done and what will be.
Zvino imi mose, makamira manheru apfuura mumisangano. Mukaona kuti aienda sei umo muungano. Chero kwese ikoko, kwese kwaindida, kuti ndiudze vanhu zvose mairirano nezvinhano zvavo, uye kuti ivo ndivanani, uye kuti vanobva kupi, nekuti chii chavakaita zvichazoitika.
You ever see it fail? Never fails. It can't, because it's him. Well, then he was speaking to me, and he said, I made you that way for a purpose.
Makambo zvona zvichikundika here. Hazvikundike, hazvigone, nokuti ndiye. Saka ipapo, aitaura neni. Uye, iye akati, ndaka kugadzira nenzira iyoyo, kuitira chinangwa.
Now I said, why did you make me that way, Lord, for a purpose to be nervous, and the only thing I have to relax me out of the meetings is come here and hunt, and you let me...
Zvino ini ndikati. Sei makandigadzira nenzira iyi, Ishe? Kuitira chinangwa, kuti ndive anohuta huta. Uye chinichoga, chandinacho, chinondiita kuti ndizorore kubva mumisangano, kuuya kuno kuzovhima. Uye imi mondiita kuti.
See, God makes everything work right for them that love him, see? He wanted to tell me something. That's how that gun had to go out to get this very thing to me.
Munoona, Mwari vanoita kuti zvinhu zvose zvishande mukunaka kune avo vanovada. Munoona, vaida kundiudza chimwe chinhu. Ndokusaka futi iyi yakatanga kupotsa kuti vaunze chinhu ichocho kwandiri.
He said, well, I said, my gun. I said, Lord, you're the only one could bring it in. I said, you're the only one could help me. Because the regular Winchester company says that it won't group but 1 inch and 25 yards, and Lord, I know it. I've shot it 50 yards and drove 9 straight tacks. See? I know different from that.
Iye akati, zvakanaka. Ndikati, futi yangu. Ndikati, Ishe, ndimi moga munokwanisa kuinangisa. Ndikati, ndimi moga munokwanisa kundibatsira. nekuti kambani ye Winchester yacho chaiyo inotaura kuti inopfuura bedzi mbumburu dzinokwana mudenderedzwa riri inji imwe chete pamayadhi makumi maviri nemashanu. Zvino ishe, ini ndinozviziva. Ndakapfuura ndiri pamayadhi makumi mashanu ndikaisa mbumburu pfumbamwe dzakatevedzana. Maona, ndinoziva zvakasiyana kubva pane izvozvo.
He said, that's the reason I made you that way. Said, you see, I made you that way so for a purpose.
Iye ndokuti. Ndicho chikonzero. Ndaka kugadzira nenzira iyoyo. Akati, uri kuona? Iwe, ndaka kugadzira nenzira iyoyo kuti. Kuitira chinangwa.
Now, here's what it was. See? If I knew that it would drive attack at 50 yards, I don't care who says anything different, I know it will do it.
Zino, uye, hezvino zvazvakanga zviri, maona. Kana ndaiziva kuti yaizorova, chipikiri pamayadhi makumi mashanu. Handinei nebasa kuti ndiani anotaura zvinopesana. Ndinoziva kuti inozviita.
If it can get in the right condition, if the balance, the bullet, and all the ballistics of the gun can be studied and fixed down because it done it one time. If it done it once, it'll do it again.
Kana ikangova muchinhano chakanaka. Kana kuenzana. Mbumburu, uyema, kufamba kose kunoita mbumburu dzepfuti. Kunokwanisa kunzverwa, uye kugadziriswa. Ndokuti yakambozviita imwe nguva, kana yakambozviita kamwe, inokwanisa kuzviita zvekare.
Well, that's where he made known to me then. He made me that way on the count of the commission that he's given me for these days that I'm living in.
Zvakanaka. Ipapo ndipo paakandizivisa zvadaro. Akandigadzira nenzira iyoyo. Nenyaya yekundituma kwaakaita mumazuva ano andiri kurarama maari.
That I just can't go to a denominational church and join up with one when they'll just splatter, well, the church says this is all right and they accept this.
Kuti handigone kungoenda kuchechi yemasangano. Ndinobatana neimwe apo vachange vachingobvotomoka. Zvakanaka, chechi inoti izvi. Zvakanaka, zvino ivo ugamuchira izvi.
If Jesus Christ is the same yesterday, today and forever, if it drove the bullet there, it'll drive it again. I don't care what they say. See, there's got to be some way that he is the same person.
Yeah.
He's the same thing. His power is the same.
Kana Jesu Kristu ari mumwe chete zuro, nhasi nekusingaperi. Kana yakapfuura mbumburu ipapo, ichari pfuura zvekare. Handine nokuti vanoti kudii, muri kuona. Panofanira kuve neimwe nzira yekuti ndiye munhu mumwe chete. Ndiye chinhu chimwe chete. Simba rake rimwe chete.
Now, when you hit a place like this, Matthew 28:19, that you're asking me about this morning, Acts 2:38.
Zvino kana mukasvika panzvimbo yakafanana neiyi, Matthew 28:19, iyo yamuri kundibvunza nezvayo mangwanani ano, Mabasa 2:38.
Jesus commissioned his disciples here, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved.
Jesu akatuma vadzidzi vake pano, endai munyika yose muparidze vhangeri kuchisikwa chose. Uyo anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa.
Now, that's Mark 16 I'm quoting from. And now, that's when he commissioned him, and he never mentioned how to baptize him there. Mark never wrote it down, but Matthew said.
Zvino, ndiyo Mariko 16. Yandiri kunokora kubva mairi. Uye zvino, ipapo, ndipo paakavatuma. Uye haana kutaura kuti unobhabhatidza sei imomo. Mariko haana kumbozvinyora pasi. Asi Mateo akati.
Matthew 28:19. He said, when he appeared to him and so forth and commissioned to go to baptize, he said, go ye therefore, teach all nations.
Mateo 28:19. Iye akati, paka zviratidza kwavari shure ipapo nezvimwe zvakadaro uye ndokuvatuma kuti vaende kunobhabhatidza iye akati endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose.
And the right translation is that is make disciples of all nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe whatsoever I have commanded.
Uye dudziro chaiyo ndeyekuti kudai itai vadzidzi kubva mumarudzi ose muchivabhabhatidza muzita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene muchivadzidzisa kuchengeta zvose zvandakarayira.
And 10 days later, Peter said, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Now there's a straight contradiction.
Zvino kwapera mazuva gumi, Petro akati, tendeukai mubhabhatidzwe, mumwe nemumwe wenyu muzita raJesu Kristu. Zvino, hapo pane kupesana kwakananga.
Now, most people will say, well, my church teaches, be baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost. The seminary I come out of taught me that, so that's the way I'll do it.
Zvino, vanhu vakawanda vanoti, zvakanaka, chechi yangu inodzidzisa. Bhabhatidzwai, zita rababa mwanakomana, mweya mutsvene. Seminari yandakabva mairi, yakandidzidzisa izvozvo, saka ndiyo nzira, yandichazviita nayo.
To me, that's not right. I'm hitting over here and hitting over there, I'm making a 40-inch group. That ain't make the scriptures right. It's got the zero.
Kwandiri, izvozvo hazvina kururama. Ndiri kurova neche apa, uye ndorova neche apo. Ndiri kugadzira denderedzwa remainji makumi mana, rine mbumburu dzakaungana. Izvozvo hazviite kuti magwaro ange akarurama. Rinofanira kuva rakanyatsonanga chaipo.
It's got the zero. Well then, how does it go to zero when Matthew said, baptize in the name of Father, Son, Holy Ghost, and Peter said, baptize in the name of the Lord Jesus, both of them disciples, one a scribe, another an apostle.
Rinofanira kuvara kanyatsonanga. Chaipo. Zvakanaka. Saka, rinozovara kanyatsonanga sei apo Mateo akati, bhabhatidzwai muzita rababa, mwanakomana, mweya mutsvene. Uye Petro akati, bhabhatidzai muzita raIshe Jesu. Vose vaviri, vari vadzidzi. Mumwe. Ari munyori, uye mumwe wacho, ari muapostora.
And then every person in the Bible was baptized after that, was baptized in the name of Jesus Christ, and those who had already been baptized by John had to come and be re-baptized again in the name of Jesus Christ before they got the Holy Ghost.
Uye zvadaro, munhu wese mubhaibheri, akabhabhatidzwa shure kwa izvozvo, akabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Uye avo vose, vakanga vatobhabhatidzwa kare naJohani vakatouya kuzobhabhatidzwazve zvekare muzita raJesu Kristu vasati vawana mweya mutsvene.
Well, I said, see, you're not zeroed there. There's something right now. If we believe the Bible to be God's infallible word, we can't make a splatter all over a piece of paper and then be zeroed. You understand me? It's got to hit the target or it ain't hitting. If it's out, it's out.
Zvakanaka. Ini ndikati. Munoona? Hamuna kunanga chaipo ipapo. Echino chimwe chinhu zvino. Kana tichitenda Bhaibheri kuti ndiro shoko raMwari risingakundike. Hatingariite kuti rive rakamwararika kose kose pachidimbu chebepa. Uye rova rakananga. Muri kuninzwisisa here? Rinofanira kurova chipfuro kana kuti harisi kurova kana rakapotsa rakapotsa.
Well, why did Peter turn around and do something Jesus told him not to do and then God recognize it and give him the Holy Ghost? When Jesus said baptize him in the name of the Father, Son, Holy Ghost, and Peter said no, baptize in the name of Jesus.
Zvakanaka. Kosei Petro akatendeuka, akaita chimwe chinhu, icho chaasina kuudzwa naJesu kuti aite. Uye zvadaro, Mwari vakazvigamuchira, ndokuvapa mweya mutsvene. Apo, apo Jesu akati, vababatidze muzita rababa, mwanakomana, mwaya mutsvene. Uye Petro ndokuti, kwete, babatidzai muzita raJesu.
Now you can't make that hit the target. See? Now there's something wrong somewhere, sisters. See? Either one lied, or which one lied? Which one was it? Now to me that just won't work.
Zvino, iwe haugona kuita kuti izvozvo zvirove chipfuro. Maona? Zvino, pane chakatsveyama pane imwe nzvimbo, hanzvadzi. Maona? Zvichida, mumwe akanyepa. Kana kuti mu. Ndeupi akanyepa? Ndeupi wacho? Zvino kwandiri, izvozvo, hazvimboshanda.
Just like it is, but is the baptism of the Holy Ghost evidence speaking in tongues, or is it not? Some says yes, and some says no. What's the scripture say about it? It's got the zero. I find there were some did speak with tongues, and some didn't. Well, what is it?
Sezvo zvakangoita nekuti. Ko, umbowo. Weru bapatidzo rwemweya mutsvene. Kutaura nendimi here? Kana kuti hakusi. Vamwe vanoti, hongu. Uye vamwe vanoti, kwete. Ko, magwaro anoti kudini zvazvo. Zvinofanira kunanga chaipo. Ndakawana apo, pokuti vamwe vakataura nendimi. Uye vamwe havana. Saka, ndezvipi zvacho?
Other outstanding question. Is women to be preachers? Yes or no? Some place said, I pour out my spirit upon all flesh, your sons and your daughters shall prophesy. Another said, I forbid not a woman to speak in the church even. See?
Mumwe muvunzo mukuru kwazvo. Ko madzimai, vanofanira kuva vaparidzi here? Hongu kana kuti kwete. Imwe nzvimbo inoti, ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose. Vanakomana nevanasikana venyu vachaprofita. Ime ikati, handitenderi kwete mudzimai kuti ataure muchechi. Zvakadaro, maona.
Now that don't zero. It don't zero, so they just don't leave it like that because the seminary, the factory said it was is that's as good as you're going to get it.
Zvino, izvozvo hazvinange. Hazvinange. Saka vanhu, usangozvisiye zvakadaro nokuti seminary, factory. Yakati, ndizvo zvaive zviri izvo. Ndiyo manakiro azviri. Sezvauchangozviwana zvakaita.
No, sir. No, sir. It's got the zero or it is no good. Well, now, if it's zeroed for them, it'll zero for me. If it's zeroed once and brought a result to claim the resurrection of Jesus Christ with power and signs and miracles and wonders, it'll do it again.
Kwete changamire. Kwete changamire. Zvinofanira kunanga chaipo kana kuti hazvina kunaka. Zvakanaka, zvino kana zvakavanangira nemazvo, zvichandinangira nemazvo. Kana zvakambogona pane imwe nguva zvikaunza zvibereko zvokutora rumuko rwaJesu Kristu nesimba nezviratidzo nemashura nezvishamiso, zvichazviita zvekare.
Now somewhere we got too much static on the barrel. See what I mean? This is a rude way to express it about shooting a gun, but I'm putting that for a base so you understand what I mean.
Zino, pane imwe nzvimbo taka, tiri, pane kuregedzeka kwakawandisa kuri muburi rempongoro. Muri kuona zvandiri kureva. Iyi inzira yakakwasharara yekuzviratidza nayo. Pamusoro pekupfuura nepfuti. Asi ndiri kungo, ndichiisa izvozvo senheyo kuti munzwisise zvandiri kutaura.
It's static on the barrel somewhere. It's not bedded right. The powder is either too high or too low. Or either one screw's tight and the other's loose, or one too loose and the other tight, and there's something wrong somewhere.
Might be the guy who pulled the barrel, pulled the trigger too.
Yeah, that might be the guy behind the trigger, is right. But now what is it then?
Pane kuregedzeka, kuri pamupongoro, pane imwe nzvimbo. Hauna kugara zvakanaka pamutanda wacho. Unga wacho, zvichida, wakawandisa kana kuti, ushoma zvakanyanyisa. Kana kuti, rimwe sikuru, rakasunga zvakasimba, uye rimwe, rakaregedzeka. Kana kuti, rimwe, rakaregedzeka, zvakanyanyisa uye rimwe racho rakasunga zvakasimba. Uye pane chimwe chinhu chakatsveyama pane imwe nzvimbo. Hongu, 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 anokwanisa kuva munhu ari seri kwetiriga. Ndizvozvo. Asi zvino chinombove chii zvino?
Now, if there is a contradiction in the Word of God, so pine point blank as that is, then it's not the Word of the God that I know. If he can confuse himself and confuse his Word and get confused himself, he is not infinite. He's finite like I am.
Zvino, kana mune kupesana mushoko raMwari, zviri pachena chaipo, sezvazviri izvo, zvadaro harisi shoko raMwari randinoziva. Kana iye achikwanisa kuzviviringidza pachake, uye ovhiringidza shoko rake, uye obva avhiringika pachake, anenge achigumirwa. Anenge achigumirwa sezvandiri.
Is that right? That word either has to be right, and every bit of it right, and it's zeroed, or either it's not God's word.
Zvino, ndizvozvo here. Shoko iroro rinofanira kuva rakarurama. Uye, chimwe nechimwe charo chose, chakarurama. Uye iro, rakanyatsonanga, kana kuti harisi shoko raMwari.
Now, many times people say, well, you see, Peter was all excited when he said, baptize in the name of Jesus. Because really, Matthew said exactly what Jesus said. We don't care what Peter said.
Zvinongova zvinji vanhu vanoti. Zvakanaka, muri kuona. Petro, aive achingofarisa paakati, pabhatidzai, zita raJesu. Nokuti ipapo, chaizvo izvo, Mateo akataura, chaizvo izvo zvakataurwa naJesu. Hatina basa nezvakataurwa naPetro.
Well then, if Peter and Jesus wasn't in line with one another, then the rest of the Gospels might be in line with one another.
Zvakanaka. Saka kana Petro naJesu, vakanga vasiri mumutsara mumwe chete. Mumwe nemumwe, zvadaro dzimwe, evangeri dzose, dzinogona kunge dzisiri mumutsara, imwe neimwe.
If one word of that contradicts the other one, then it ain't the word of God or the God that I know.
Kana shoko rimwe chete raro, richipesana nerimwe racho, zvadaro, harisi shoko raMwari. RaMwari wandinoziva.
Maybe John made some mistakes.
Yeah, John might have made some. Which one was right? After all, it was, I don't know whether Jesus said that or not. See? Matthew wrote it. Mark never said nothing about it. Luke never said nothing about it. And John never said nothing about it. But Matthew did.
Hongu, Johana nikwanisa kunge akazviita. Ko, ndeupi aiva aita zvakarurama. Futi zvai. Handizive kuti Jesu akataura izvozvo here kana kwete. Maona. Mateo akazvinyora. Mariko haana kana kumbotaura chimwe chinhu nezvazvo. Ruka haana kana kumbotaura chimwe chinhu nezvazvo. Uye Johane haana kana kumbotaura chimwe chinhu nezvazvo. Asi Mateo akataura.
Well then, maybe all of Matthew's gospel was wrong and Luke's. Well then, which is right and wrong? See where you got yourself? No, sir, it's all got to be right.
Zvakanaka. Saka zvichida rose. Vangeri raMateo raiva rakatsveyama. Uye neraRuka. Zvakanaka, saka nderipi rakarurama, uye nderipi rakatsveyama. Muri kuona, pamazvesvitsa. Kwete changamiri, rose rinofanira kuva rakarurama.
Then I wonder, why would God write a thing like that, let it be mixed up? Even Jesus thanked his Father that he had hid this from the eyes of wise and prudent and revealed it to babes such as would learn.
Saka ndinoshamisika, kosei Mwari vaizonyora chinhu chakadaro, voita kuti chinge chakavhiringika. Kunyange Jesu akatotenda baba vake kuti vakazvivanza izvi kubva kumeso evakachenjera nevakangwara. Ndokuzvizarura kune vacheche avo vanokwanisa kudzidza.
Now it's done that to throw the wise off the track. But the book is a revelation.
Zvino. Zvakaitirwa kukandira vakachenjera kunze kwenzira. Asi bhuku racho chizaruro.
Now, like when I go overseas and my wife writes me a letter and I sit down, she said, "Dear Billy, I'm sitting here tonight. The children are in bed. I thought I'd write you a few lines, let you know what we did today and how we're getting along. We trust that God is blessing you." And all like that.
Zvino seapo pandinoenda mhiri kwemakungwa. Zvino mudzimai wangu ondinyorera tsamba uye ini ndogara pasi. Iye woti, "Mudiwa Billy, ndakagara pano manhero ano. Vana vakarara. Ndafunga kuti ndikunyorere mitsara mishoma kuti ndikuzivise zvataita nhasi uye kuti tiri kuzvifambisa sei. Tinovimba kuti Mwari vari kukuropafadza. Nezvimwe zvose zvakadaro."
I'm reading off the lines what she's writing. But I'm so in love with my wife. And she's so in love with me. No matter what I write, we can read between the lines what we mean.
Zvino, ini ndiri kuverenga kubva pamitsara yanga achinyora. Asi ndiri murudo rwakanyanya nemudzimai wangu. Uye, ari murudo rwakanyanya neni. Hazvinei nekuti chii chandinonyora. Tinogona kuverenga pakati pemitsara pane zvatinenge tichireva.
Well, that's the way the Bible's written, between the lines. You know many of my sermons like of God turning Abraham and Sarah back to young people. You have to read between the lines to see out what the scripture says. You have to know.
Zvakanaka. Ndiyo nzira iyo yakanyorwawo nayo Bhaibheri. Pakati pemitsara munoziva nezvemharidzo dzangu dzakawanda. Seapo Mwari vachishandura Abrahama naSara kuva vanhu vaduku zvekare. Unofanirwa kuverenga pakati pemutsara kuti uone kuti zvaiva zvakaita sei kuti gwaro rinoti kudii. Unofanira kuziva.
But it'll never get off the line. See, in between the lines will just bring the lines together and make it one big picture.
Asi, hazvimbobudi kubva mumutsara. Maona. Pakati pemitsara, panongounza mitsara pamwe chete, zvoita kuti uve mufananidzo mumwe chete wakakura.
Now, it's got to be a love affair with God before you can ever get it, because the Holy Spirit wrote the Bible, and the Bible said that it is of no private interpretation, but it's inspired.
Zvino, inofanira kuva nyaya yerudo naMwari, usati wagona kuzvinzwisisa, nokuti Mweya Mutsvene ndiwo wakanyora Bhaibheri. Uye Bhaibheri rakati harisi redudziro yepakavanda asi rakafemerwa.
Now, to your question, have you got a Bible? Have you all got a Bible? Now, the first thing, no, that's all right. If you can mark it down. Now I'm going to give some illustrations if you don't mind. And in this, then you'll see why.
Zvino, toenda kumuvunzo wenyu. Mune Bhaibheri here? Mese mune Bhaibheri here? Zvino chokutanga. Kwete, zvose zvakanaka. Kana mukagona kuzvinyora pasi. Kana kungo. Zvino, ndichapa mienzaniso. Kana musina henyu hanya nazvo. Uye, mune izvi, zvadaro muchaona kuti sei.
Now, I want to ask you sisters the question. I want you to be just as free can be. Now, stay on this subject on account of this tape, because I mean that we could get off on initial evidence and everything else like that.
Zvino, ndinoda kukuvhunzai muvhunzo, imi hanzvadzi. Ndinoda kuti musununguke nekusununguka kwese. Zvino, garai muri pachidzidzo chino kuitira tepi ino. Nokuti ndinoreva kuti tinogona kubva tatsaukira pane umbo hwepakutanga nezvimwe zvinhu zvose zvakadaro.
But we'll make another tape for that, see, sometime. But this we're talking about the water baptism.
Asi, regai izvi. Tichagadzira imwe tepi yeizvozvo. Maona, imwe nguva. Asi iyi, tiri kutaura nezverubhabhatidzo rwemumvura.
Now, it looks like that Matthew and Peter, if they were shooting at the same target, they were way off the line somewhere.
Zvino, zvinoratidzika sekunge Mateo naPetro, kana vainge vari kupfuura pachipfuuro chimwe chete, vaive vakaposa kwazvo kubva pamutsara vari kumwewo.
Now I'm going to take in my Bible and I'm going to read. And you sisters, if you want to read, want the Bible, or you want to mark it down, or whatever more, you do as you want to.
Zvino ndichatora kubva mubhaibheri rangu, uye ndichaverenga. Uye imi vana hanzvadzi, kana muchida kuriverenga, ingovai munoda bhaibheri, kana kuti munoda kunyora pasi, kana zvimwewo zvakadaro, imi itai zvamunoda.
And then I want you after you do this, write it down, and then if there's any questions, I want you to be sure and ask me now.
Uye zvadaro, ndichada kukuwanirai. Ndichada imi zvino kuti shure kwekunge mapedza kuita izvi, mozvinyora pasi. Uye zvadaro, kana pane mimwe mibvunzo, ndinoda kuti muve nechokwadi, uye mundibvunza zvino.
Ask me so if at any future time on this tape if somebody would have to ask you a question, you might be able to come back and explain it.
Ndibvunzei kuitira kuti kana panguva inotevera patepi ino kuti mumwe munhu akazokubvunzai mubvunzo, munozogona kudzoka uye mozvitsanangura.
Now, in order to straighten these people out and to get these two down right, I'm going to have to make almost blend two subjects together.
Zvino mukuedza kuswatanudza vanhu ava uye toita kuti vaviri ava vaenderane, ndiri kuda kufanira kudinga potse kubatanidza zvidzidzo izvi zviviri pamwe chete.
Now, in Matthew 28:19, now that's the last book of the Bible, the last book of Matthew, last part of Matthew. Now, let's read the last verses, the 18th verse.
Zvino, muna Matthew 28:19. Zvino ndiro bhuku rekupedzisira rebhaibheri, kana kuti bhuku rekupedzisira raMateo, chikamu chekupedzisira chaMateo. Zvino ngativerenge indima dzekupedzisira, ndima 18.
And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. All power is given unto me in heaven and in earth.
Uye Jesu akasvika akataura kwavari akati, simba rose rakapiwa kwandiri kudenga nepanyika. Simba rose rakapiwa kwandiri kudenga nepanyika.
I wonder, did he take all God's power then? Or all the power both in heaven and earth is in him now? All the power in both heaven and earth is given unto me. Where's God at with his power?
Zvakanaka. Ndichifungisisa. Ko akatora simba rose raMwari ipapo here? Nokuti simba rose kudenga nepanyika ririmaari. Zvino simba rose kose kudenga nepanyika rakapiwa kwandiri. Ko Mwari vari kupi nesimba ravo?
Now, could Jesus lie? He couldn't lie. If he lied, then where are we?
Zvino, ko Jesu anganyepa here? Haigona kunyepa. Kana akanyepa, saka tiri papi?
Now remember, he bear this in mind, that the church of the living God, not the denomination, the church of the living God, is built upon spiritual revelation.
Zvinorangarirai. Chengeta izvi mupfungwa. Kuti chechi yaMwari mupenyu, kwete sangano, chechi yaMwari mupenyu yakavakirwa pachizaruro chepamweya.
Now you get that in St. Matthew 17, or St. Matthew 16 it is, where he said, He said, "Who does man say I am?"
Zvino munozviwana izvozvo muna mutsvene Mateo 17 kana kuti mutsvene Mateo 16 ndiyo apo paakati akati ko vanhu vanoti ndini aniko.
He said, "Thou art the Christ, the Son of the living God," said Peter. He said, "Blessed art thou, Simon, son of Jonas, flesh and blood," seminary, somebody else, "never revealed this to you, but my Father which is in heaven, thou art Peter, upon this rock I'll build my church."
Iye akati, "Ndimi Kristu mwanakomana waMwari mupenyu." Petro akadaro. Iye akati, "Wakaropafadzwa iwe Simoni, mwanakomana waJonasi. Nyama neropa, seminari, mumwe womunhu, hazvina kumbozarura izvi kwauri, asi baba vangu vari kudenga. Iwe ndiwe Petro, pamusoro pedombo iri. Ndichavaka chechi yangu."
Now see, the Catholic says, upon Peter. If that's so, then he backslid. Alright, the Protestant said, upon Jesus. But not to be different, but to make the thing straight.
Zvino tarisai. Katorike inoti, pana Petro, kana zviri izvozvo, zvinoka, akadzokera kumashure. Zvakanaka. Protestant ikati, pana Jesu. Asi kwete kuti ndive ndakasiyana, asi kuti ndiruramise nyaya iyi.
Neither on Jesus nor upon Peter, but upon the spiritual revelation. Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven has revealed this to you.
Kwete pana Jesu kana pana Petro, asi pamusoro pechizaruro chepamweya. Nyama neropa hazvina kuzarura izvi kwauri, asi baba vangu vari kudenga ndivo vazarura izvi kwauri.
Then the word that's wrote in parables and everything else can only be revealed, and the only truth will ever be known by it, is a spiritual revelation. And if your revelation doesn't tie it together, then your revelation's wrong. See? It must blend.
Zvadaro, mushoko rakanyorwa, mumifananidzo nezvimwe zvose, rinongokwanisa kuzarurwa, uye chokwadi chega. Zvachichango zivikanwa nazvo, ndicho chizaruro chepamweya. Uye kana chizaruro chako, chisingazvibatanidze pamwe chete, ipapo chizaruro chako chinenge chakatsveyama. Maona, zvinofanira kubatana.
Like if you was putting a jigsaw puzzle together, and you didn't have anything on the side here to look was, you'd get the scenes all mixed up.
Sekuti dai wanga uri kubatanidza pamwe chete mufananidzo, uri muzvidimbo zvidimbo zvakavhenganiswa, uye wonge usina chimwe chinhu padivi apa chino chinoratidza zvawaive, waizowana mamiriro acho akasangana sangana.
You say, "Well, I'll believe this goes here, I'll believe this goes there." That's a human mind. First thing you know, your scene would be wrong. Be a cow picking grass on top of a tree. See?
Waizoti, zvakanaka, ndinotenda ichi chinoenda apa, ndinotenda ichi chinoenda apo. Ndidzo pfungwa dzemunhu. Chinhu chekutanga unoziva. Mamiriro ako echinhu chacho anenge asiri iwo. Pova nemombe iri kufura uswa iri pamusoro pemuti, maona.
So it wouldn't work, see? But if you got something here to go by, well, now you say, "Oh, God revealed to me something." If it isn't according to this word and ties the word together, then your revelation's wrong.
Saka, hazvizoshanda. Maona, asi kana iwe kana ukawana chimwe chinhu pano chekutevedzera, zvakanaka, zvino iwe woti, "O Mwari, vakazarura chimwe chinhu kwandiri, kana chisiri maringe neshoko iri, uye chichibatanidza shoko pamwe chete, ipapo chizaruro chako chinenge chakatsveyama."
In the Old Testament, if a prophet prophesied, if a dreamer dreamed a dream, no matter how real it seemed, the first before the church ever would accept it, it had to be proven by the Urim Thummim. You know that. That breastplate of Aaron where the light's reflected.
Mutestamende yekare, kana muprofita akaprofita. kana muroti akarota hope hazvina basa kuti zvairatidza kuva chokwadi zvakadii chokutanga church isati yatombozvigamuchira zvaifanira kunzverwa neurimi netumimi imi munozviziva chidzitiro chiya chepachipfuva chaAroni apo paibaka zviedza.
Now, when that priesthood ended, the Urim and Thummim went with it. But we got a new Urim and Thummim. That's the word of God.
Zvino uprisita ihoho pahwakapera. Urimi netumimi yakaendawo nawo. Asi tava neurimi netumimi itsva. Ndiro shoko raMwari.
And if your revelation doesn't tie and you say, God revealed to me that I should be baptized in the name of the Father, Son, and Holy Ghost, if that don't tie in with the Word and from Genesis to Revelations and tie it together, and your revelation's wrong.
Uye kana chizaruro chako, chisingapindirane. Uye iwe woti, Mwari vandizarurira kuti, ndinofanira kubhabhatidzwa, muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Kana izvozvo, zvisingapindirane neshoko. Naro kubva kuna Genesis kusvika kuna zvakazarurwa. Uye, zvoribatanidza pamwe chete. Ipapo, chizaruro chako, chinenge chakatsveyama.
You say, God revealed me, I should be baptized in Jesus' name. If it doesn't tie in with the Word, then the Urim Thummim don't back it up. No matter how I read it seems, this is the authentic Word. This is God's Urim Thummim.
Iwe unoti, Mwari vakazarura kwandiri kuti, ndinofanira kubhabhatidzwa muzita raJesu. Kana zvisingabatane neshoko, zvadaro, urimi, netumimi, haizvitsigire. Hazvina basa kuti zvinoratidzika kuva zvechokwadi zvakadini. Iri ndiro shoko chairo rechokwadi. Iri ndiro urimi netumimi yaMwari.
Now, and Jesus, again I quote, repeat, and Jesus came and spake unto them the 18th verse, saying, all power is given to me in heaven and in earth. Go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost.
Zvino, uye Jesu, zvekare ndiri kunokora, kudzokorora. Zvino Jesu akauya, akataura kwavari, ndima 18. Achiti, simba rose rakapiwa kwandiri kudenga nepanyika. Endai naizvozvo, mudzidzise marudzi ose, muchiva bhabhatidza muzita raBaba, neremwanakomana, neremweya mutsvene.
Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen.
Muchiva dzidzisa kuchengeta zvinhu zvose, chero chipi zvacho chandakakurayirai. Tarirai, ndine minguva dzose, kunyange kusvika kumagumo enyika. Amen.
Now, I want to ask you something. Now, that's Matthew 28:19, the scripture you're asking me to explain, what we have in view here this morning.
Zino, ndinoda kukuvhunzai chimwe chinhu. Zino kungo. Zino, iMateo 28:19. Gwaro, ramuri kundikumbira kuti nditsanangure. Iro, ratakatarisa pariri, mangwanani ano.
Now, let's read that careful. Just don't run over it. Read it careful. I watch closely. Go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son.
Zino, ngati nyatso pavere ngai, zvakanaka. Musango mhanya nepamusoro paro. Nyatso paverengai zvakanaka. Zvino, nyatso cherechedzai. Endai naizvozvo, mudzidzise marudzi ose, muchiva bhabhatidza muzita raBaba, neremwanakomana.
Not in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost. That's the way people baptize that way. That's not even scriptural.
Zvino kwete, nemuzita raBaba, nemuzita remwanakomana, nemuzita remweya mutsvene. Ndiyo nzira iyo vanhu yavanobhabhatidza. Vanobhabhatidza nenzira iyoyo. hazvitombori mumagwaro.
See, it isn't in the name of the Father, the name of the Son, and the name of the Holy Ghost. That's wrong. That's not scriptural.
Munoona, hazvisi nemuzita rababa, zita remwana komana, nemuzita remweya mutsvene. Handizvo, hazvisi mumagwaro.
And it isn't the names of the Father, Son, and Holy Ghost. It's in the name, N-A-M-E, singular.
In the name.
Name. Look, while you look. In the name. All right?
Uye, hazvisi mumazita ababa, mwanakomana, nemweya mutsvene. Zviri, nemuzita, zete, I, T, A, rimwe chete, zita, tarisai apo imi mose, makatarisa, nemuzita, zvakanaka.
Now, if there's any word that you don't understand, I'm waiting for Sister Sewell there to find it. You got it there?
Oh, I know what. It's
Matthew
28:19.
Zvino, zvino kana pane pamwe pausinganzwisise, ndakamirira hanzvadzi Sewell vari apo kuti vapawane. Mapawana here ipapo Matthew 28:19, ndima 19.
Now, Sister Sewell, I believe you was the one who's questioned the strongest. Mm-hmm. Now, does that say in the names of the Father, the Son? It says in the name of the Father, in the name of the Son? No, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.
Zvino, hanzvadzi Sewell, ndinotenda ndimi manga muchivhunza zvakasimbisisa. Zvino, ko iro rinoti here, nemumazita, rababa, mwanakomana. Rinoti, nemuzita rababa, nemuzita remwanakomana. Kwete, nemuzita rababa, nere mwanakomana, nere mweya mutsvene.
Not in the name, put a name before each one, but just in the name of the Father, and of the Son, and Holy Ghost.
Kwete, nemuzita, pachiiswa zita pamashure, pedunhurirwa rega rega. Asi kungoti, nemuzita rababa, nere mwanakomana, nemweya mutsvene.
Now we realize then there has to be one name there, because it said one name.
Zvino tacherechedza. Zvino panofanirwa kuva nezita rimwe chete ipapo, nokuti rakataura zita rimwe.
Well, I want to ask you, which one of them names should we baptize in then? Now, is Father a name? No. So we couldn't baptize in the name of the Father, because Father isn't a name, is it?
Saka, ndinoda kukuvhunzai, ndiripi racho pamazita aya ratinofanira kubhabhatidza naro zvino? Zvino, ko, baba izita here? Kwete, saka hatigoni kubhabhatidza nemuzita rababa, nokuti baba harisi zita, handizvo here?
Well, in the name of the Son, then we say, is a son a name? I'm a son, your son, he's son. Son's not a name, is it?
Zvakanaka. Nemuzita remwanakomana. Ipapo, tochidaro. Ko, mwanakomana izita here? Ini ndiri mwanakomana, iwe uri mwanakomana. Uyu, mwanakomana. Ndizvo, mwanakomana, harisi zita. Ndizvo here?
Well, Holy Ghost then, in the name of the Holy Ghost.
We all got the Holy Ghost.
Well,
a
here.
17th
well,
century Gentile word.
In the name of the Holy Ghost. The Holy Ghost, is it a name?
No.
That's what it is.
Zvakanaka, mweya mutsvene. Zvino, nemuzita remweya mutsvene. Zvakanaka, pano. Zvakanaka, zi. Ngatiti, mwe, nemuzita remweya mutsvene. Mweya mutsvene, izita here? Kwete, ndizvo zvauri.
We're all human. That's what it is. It is the Holy Ghost, but the Holy Ghost is not a name. That's what it is. We're all human, but that's not our name.
Spirit's not a name.
See, no. There's three titles then, isn't it?
Isu tose tiri vanhu. Iwo, ndizvo zvauri. Iwo, mweya mutsvene. Asi mweya mutsvene, harisi zita. ndizvo zvauri. Isu tose tiri vanhu. Asi handiwo mazita edu, maona. Kwete, ndizvo. Pane madunhurirwa matatu. Saka, handizvo here?
Well then, what kind of a thing have we got here then? He said, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Well, if Father's no name, and Son's no name, and Holy Ghost is no name, they're not names.
Zvakanaka, zvadaro, chinhu chemhando ipi chatinacho pano zvino. Iye akati, muvabhabhatidze nemuzita rababa, mwanakomana, nemweya mutsvene. Zvakanaka, kana baba risiri zita, uye mwanakomana risiri zita, uye mweya mutsvene risiri zita, haasi mazita.
So you could use that for a name, because there's no name to it at all to begin with. Now, you understand that? There are not names.
Saka, hawaigona kuashandisa sezita. Nekuti hapana zita kwa riri zvachose pakutanga kwacho. Zvinopa, munozvinzwisisa here? Haasi mazita. Anongove.
They are, it's just like, they call me a reverend. Some people call me a prophet. Some call me a preacher. Father. Well, now, and I'm a father.
Son.
I'm a son. I'm a human. But my name's William Branham.
Sekuti ndiri, vanondidainza kuti mufundisi. Vamwe vanhu, vanonditi muprofita. Vamwe, vanonditi muparidzi. Zvakanaka, zvino hongu, ndiri baba, ndiri mwanakomana, ndiri munhu. Asi zita rangu, ndi William Branham.
But reverend, prophet, or reverend, elder, and minister, that's titles that belong to me.
Asi mufundisi, muprofita, kana kuti, mufundisi, mukuru, uye, mushumiri, aya madunhurirwa angu.
Well, then belongs to many other also, like soul, body, and spirit. That belongs to me too. But belongs to him, her, and all. See, it's all the same.
Zvakanaka. Iwo, ndiye vanhu. Vakawandawo zvakare. Sizvakaita munhu wemukati, mutumbi, nemweya, izvozvo. Ndezvanguwo zvekare. Asi, ndezvemurume uyu. Murume uyo, mudzimai uyu. Mudzimai uyu, nevamwe vose.
See, it's titles, but that's not my name, that's not your name. Soul, body, and spirit's not your name. No. That's what you are, but it's not your name.
Maona, zvose zvakangofanana, munoona, madunhurirwa, asi handiro zita rangu. Harisi zita rako. Munhu wemukati, mutumbi, nemweya, hazvisi zita rako. Hazvisi izvo. Ndizvo zvauri, asi harisi zita rako.
Well, you are a lady. You are a mother. You are a wife.
A daughter.
All them things, them, that's just what you are.
Zvakanaka. Uri mudzimai. Uri amai. Uri mudzimai wemunhu. Mwanasikana. Hongu, zvinhu zvose izvozvo. Izozo, ndizo zvaunongove.
And say I always call you doctor. You as a nurse.
Yeah.
Say you are a doctor. Well, you are a mother too. But that's not your name. If I just wrote doctor, there's a lot of doctors. If I wrote nurse, there's a lot of nurses. See?
Uye, toti iwe, ndakagara ndichikuti chiremba, iwe uri mukoti. Got it? Uri chiremba. Zvakanaka. Uri amai zvekare, asi handiro zita rako. Kana ndikangonyora chiremba, pane vana chiremba vakawanda. Kana dai ndainyora kuti mukoti, pane vana mukoti vakawanda. Maona.
But that's still not your name. So when anyone says they was baptized in the name of Father, Son, and Holy Ghost, if they'd only think it's not even mentally right. A name of Father, Son, Holy Ghost.
Asi zvakadaro, iroro harisi zita rako. Saka kana chero ani zvake, akati, ndakabhabhatidzwa nemuzita rababa, mwanakomana, nemweya mutsvene. Kana vakangogona kufunga, hazvina kana pfungwa. Hazvina, hazvina kana. Hazvina kana pfungwa dzakakwana. Zita rababa, mwanakomana, mweya mutsvene.
It's just like the Catholic says eternal sonship. The eternal sonship of Christ. How can the word make sense? How can he be eternally be a son? Son was born off of eternal, had no beginning or end.
Zvakangofanana nezvinotaurwa nekatorike. Umwanakomana wemuna zienda na kuenda. Umwanakomana wemuna zienda na kuenda wa Kristu. Ko shoko iri, ringareva chinu sei. Ko, angave wemuna zienda na kuenda sei. Uye, agova mwanakomana. Mwanakomana. Anenge, akatoberekwa. Aine paakabva. Zienda na kuenda, harina mavambo, kana magumo.
If they say there's an eternal hell, Bible said hell was created, then how can it be eternal? There's no eternal hell. Hell was created for the devil and his angels, not an eternal hell.
Kana vakati, pane gehena, remuna zienda na kuenda. Bible rakati, gehena rakasikwa. Saka, rika zuva remuna zienda na kuenda sei. Hakuna gehena remuna zienda na kuenda. Gehena rakasikirwa diabori. Nengirozi zake. Kwete gehena remuna zienda na kuenda.
Everything begin ends. Hell may burn for 100 billion years, but it has to have an end. Because everything begins in.
Zose zinotanga. Zinoguma. Gehena rinoguna kubvira. Kwema bilioni zana. Ema kore. Asi rinofanira kuva nemagumo. Nokuti zose zvinema vambo. Zinoguma.
That's the reason we can't die, because we are part of God, offsprings of His sons and daughters. We got eternal life, God's life. It never did begin, never will end. See?
Ndicho chikonzero, tisingagone kufa, nokuti tiri chikamu chaMwari. Vana vake, vanakomana nevanasikana. Tine upenyu hwemuna zienda na kuenda. Upenyu hwaMwari. Hauna kumbova nemavambo. Hauzomboguma. Maona.
Now this is pretty strong if you don't understand it. I'm afraid I'll get you out on a limb here somewhere, like
no,
I was talking to clergymen.
No,
now if you don't understand, you tell me, because usually you talk to clergymen like this, you see.
Zino, izi, zvakanyatso simba kwazvo. Kana musingazvinzwisise zvino, ndinotya kuti ndingakutsautsei pane rimwe davi pano, pane imwe nzvimbo. Sekunge ndanga ndiri kutaura nevashumiri. Zino kana musinganzwisise, nditaurirei, nekuti kazhinji unotaura nevashumiri seizvozvo, muri kuona.
But to you women, you just asked me, and you're my friends.
I studied it, and I wanted to know.
All right, now I'm trying. You're all educated, and you're all smart, and I don't want you to take this because Brother Branham said so.
Asi munoonaka, imi madzimai, muchangobva kundibvunza, uye muri shamwari dzangu. Zvakanaka, zvino ndiri kuedza. Mose makadzidza. Uye mose makachenjera. Uye handidi kuti mutore izvi nokuti hama Branham vataura kudaro.
I'm a human being. I want you to take the word. If you can find anybody that will down that word, you bring him to me.
Zvino ndiri munhu hongu. Ndinoda kuti mutore shoko. Uye kana mukawana ani zvake anozodzikisa shoko iroro, imi vaunzei kwandiri.
If you can find anybody that says there's a contradiction in the word of God, bring him to me. It won't be. There's no need to try it because it ain't there.
Kana mukawana ani zvake anoti mune kupesana mushoko raMwari, muunzei kwandiri. Zviri hazvingambodaro. Hazvidaro, hapana chikonzero chekuedza, nokuti hazvipo, munoona.
Now, how could anybody be baptized? I want to ask you, ladies, something right now, or new man. How could anybody be baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost?
Zvino, zvingaitike sei kuti munhu abhabhatidzwe? Ndinoda kukubvunzai imi madzimai chimwe chinhu iye zvino. kana kuti nemi varume. Ko, chero munhu, anga babatizwe sei nemuzita rababa mwana komana, mweya mutsvene.
How could you be baptized in the name of Father, Son, and Holy Ghost? Don't you see the bottom of it? There's no such a thing as the name of Father, Son, and Holy Ghost.
Ko, unga babatizwe sei nemuzita rababa mwana komana, mweya mutsvene. Hamuoni here, waro wacho. Hakuna chinu chakadaro, chakaita sezita rababa mwana komana, mweya mutsvene.
That's titles.
Lily Valley.
Why don't you just say Lily Valley, Rose of Sharon, Morning Star, Alpha Omega? It'd be the same. You could be baptized just as well. Then I baptize you in the name of Alpha and Omega, the beginning and end. Be just as well. It's a title.
Iwayo madunorirwa. Maona, hapa, kose, musingangoti, hapare mumopata, uruvare Sharoni. Nyeredzi yamangwanani, Alpha, Omega. Zvinozova zvakafanana. Kana kuti unogona kungobhabhatidzwa saizvozvo. Ndichiti ndinokubhabhatidza nemuzita raAlpha naOmega, wekutanga newekuguma. Zvakangofananawo nekuti idunurirwa.
I baptize you in the name of the Lily of the Valley, the Morning Star, and the Rose of Sharon. Be just the same as title, but we know who it belongs to. But there could be a lot of Morning Stars and Lily of the Valleys and Rose of Sharon's. See?
Dinoko babatidza nemuzita rehapa, remumupata, nyeredzi yemangwanani, uye neruva resharoni. Zvinongova zvimwe chete, madunurirwa. Asi tinoziva kuti muridzi wawo ndiani. Asi pane, panogona kuva nenyeredzi dzemangwanani dzakawanda. Ne hapa dzemumupata, neruva remasharoni. Maona.
So,
not a father, son,
Holy Ghost, human soul, body, and spirit, or whatever more you want to make it.
Saka kwete, baba, mwana komana, mweya mutsvene, pane, iyo, kana kuti, munhu wemukati, mutumbi, nemweya, kana kuti chero, zvimwewo, zvamunoda kuzviita.
Now there's something wrong here somewhere, isn't there? Now you see that something's wrong here. We can't understand it then, let's say. Now, go ye therefore, teach all nations.
Zino pane chimwe chinhu chakatsveyama pano, pane imwe nzvimbo. Hapana here? Zino munoona kuti, pane chimwe chinhu chakatsveyama pano. Hatigone kuchinzwisisa. Zino, ngatidaroi, zino endai na izvozvo, mudzidzise marudzi ose.
Now, you're a nice little audience, and I want to drill this so that you'll have a good understanding. See? Because I don't know many of my brethren might hear this tape.
Zino, muri kaboka kevateereri kakanaka, uye ndiri kuda kunyatsorovedzera izvi kuitira kuti muve nekunzwisisa. Kwakanaka, maona. Nokuti handizive, vazhinji vehama dzangu vanogona kunzwa tape ino.
I never unchristianized no man or person for their ideas of scripture. I base it upon if they're saved, their trust in Jesus Christ. Whether they are Catholic, Protestant, Jew, or whatever they are, you're saved because you're born of Christ.
Handina murume kana munhu wandakamboti haanamate nekuda kwepfungwa dzavo dzemagwaro. Ndinongozviisa panheyo yekuti kana vakaponeswa vari kuvimba naJesu Kristu, kunyange vari vekatorike, Protestant, muJudha kana chero chipi chavari, vakaponeswa nekuti vakaberekwa naKristu.
But you've asked me a question, why, Brother Branham, would you baptize in the name of Jesus Christ? All right? And why would you disregard Father, Son, and Holy Ghost? That's your question.
Asi mandivunza muvunzo. Ko sei hama Branham, muchibabatidza nemuzita raJesu Kristu? Zvakanaka. Uye sei muchiramba baba mwanakomana nemweya mutsvene? Ndiwo muvunzo wenyu.
And as your brother and as a servant of Christ, I'm duty bound to answer you. All right.
Uye sei hama yenyu, uye sei muranda waKristu, ndine mungava wekukupindurai. Zvakanaka.
Now, therefore, when you find out here to make this contradiction, now, just 10 days after this, after Jesus said this, Peter had the keys of the kingdom, Matthew 16, thou art Peter, and upon this rock, build my church, so forth.
Zino, naizozo apo, pamunoona pano, kuti, tive nokupikisana uku. Zino, mazuva gumi, shure kwe izi. Shure, kwe kunge Jesu ataura izi. Petro, aiva nekii, dzekuhumambo. Mateo 16, tinowana, ndiwe Petro, uye pamusoro pedombo iri. Ndichavaka chechi yangu. Nezvimwe zvakadaro.
And I say it, thou art Peter, and I give unto thee the keys of the kingdom. Whatever you bind on earth, I bind in heaven. What you loose on earth, I loose in heaven.
Uye ndinopa, ndinoti, ndiwe Petro, uye ndinokupa kii, dzehumambo. Chero chipi, chauno sunga panyika, ndichachi sunga kudenga. Chauno sunungura panyika, ndichachi sunungura kudenga.
Now that same man that had the keys turned right back around 10 days after Jesus said this and said, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for remission of your sins.
Zino ndiye murume mumwe chete, akanga aine makii. Akanyatso tendeuka mazuva gumi, mushure mekunge Jesu ataura izvi akati, tendeukai, mubhabhatidzwe mumwe nemumwe wenyu, nemuzita raJesu Kristu, kuti muregererwe zvivi zvenyu.
Did you ever stop to think that Jesus would give a man that would be that scrupled up the keys to the kingdom? That would turn around and do vice versa what he said not to do?
Ko, makambomira kuti mufunge here, kuti Jesu, angape murume, akanga akavhiringika zvakadaro, makii ekuhumambo. Uyo, aizotendeuka, oita zvinopesana neizvo, zvakataura kuti asaite.
Was a God of heaven manifested in flesh and would turn the keys over to a man that would make a mistake like that? The very first shot out of the box to do a thing like that?
He didn't do it.
Well, I've always bothered on that.
All right, now notice. He couldn't do that.
Mwari vekudenga. Makaratidzwa munyama. Uyevo pamakii kumurume anokwanisa kukanganisa zvakadaro. Ko, wacho chaiye. Wekutanga kuva mubhokisi, oita chinhu chakadaro. Kwete. Chii? Zvakanaka. Zvino. Zvino chingu. Zvino. Zvino. Cherechedzai. Haikwanisa kudaro.
But why did he give them keys to Peter then? He just plainly quoted it. Peter, you never learned this from some church or some seminary, but it was a revelation that come from heaven, and upon this same revelation from heaven to straighten out the word of God, I'll build my church.
Asi sei akapa makii acho kuna Petro ipapo. Akangozvitaura zviri pachena. Petro hauna kudzidza izvi kubva kune imwe church kana imwe seminari. Asi changa chiri chizaruro chabva kudenga. Uye pamusoro pechizaruro chimwe chete ichochi chabva kudenga. Chekutwasanudza shoko raMwari. Ndichavaka chechi yangu.
He knew Peter, he didn't know mathematics. Peter didn't know algebra perhaps. Or neither did he know geometry. Or I think it's said that he was an ignorant and an unlearned man. According to Acts the 4th chapter. Or Acts the 3rd chapter, I believe.
Aiziva Petro. Akanga asinga zive shomu. Petro, akanga asinga zive algebra. Zvichida, kana kuti, uyewo, akanga asinga zive geometry. Kana, ndinofunga kuti, rakati, aiva murume asinga zive, uye, asina kudzidza. Maererano na mabasa chitsauko 4, kana kuti mabasa chitsauko 3, ndinotenda.
Said, perceiving that they were both ignorant and unlearned, he and John, as he healed the man at the gate called Beautiful, but taken notice that they had been with Jesus.
Vachiona kuti, vaiva zvose, vasinga zive pamwe nekusadzidza, iye naJohani. Apo, pavakapodza murume pagedhi, rainzi rakanaka. Asi vakacherechedza kuti, vakambenge vaina Jesu.
So you see, he didn't lay it upon his seminary theology that he could reveal this to him. Ooh. Not upon his seminary experience, because he had none. He doesn't yet today.
Saka muri kuona, haana kuzviisa padzidzo yake yeBhaibheri yekuseminari, kuti iye aigona kuzarura izvi kwaari. Oh, kwete, pachiitiko chake chekuseminari, nokuti akanga asina. Hadaro, kunyangwe nasi.
But he reveals it, see, to the one that had the revelation of it. Therefore, he could trust it to Peter. He might not have been able to trust it to Matthew or to John or to the rest of them. But Peter had the revelation.
Asi, anozvizarura. Munoona, kune uyo akanga ane chizaruro chacho. Naizvozvo, akava neruvimbo rwekuchipa kuna Petro. Aigona kunge asina kukwanisa kuva neruvimbo rwekuchipa kuna Mateo kana kuna Johani. Kana kune vamwe vose. Asi Petro aive nechizaruro.
So then Peter turns around and says, repent and be baptized in the name of Jesus Christ, every one of you, in the name of Jesus Christ, see, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. The promises to you.
Saka zvadaro, Petro anotendeuka zvino oti, tendeukai mubhabhatidzwe nemuzita raJesu Kristu, mumwe nemumwe wenyu, nemuzita raJesu Kristu. Munoona kuti muregererwe zvizvi, uye muchagamuchira chipo chemweya mutsvene. Vimbiso iri kwamuri.
The man that had the keys that unlocked the kingdom for the first time, turning around and doing vice versa what Jesus said not to do.
Murume aiva nemakii akazarura umambo kekutanga. Akaitendeudza uye achiita zvinopesana izvo zvakataurwa naJesu kuti asaite.
Now it's either he was wrong, he made a mistake, he didn't follow out our Lord's, or either he had a revelation of truth that the rest of them, which was beyond what any of the rest of them had.
Zvino, zvimwe, aive akanganisa, aive aita zvisizvo, haana kutevera shoko raIshe wedu, kana kuti aiva nechizaruro chechokwadi, icho chekuti vamwe vose, icho, chakadarika chero chipi chaiva nevamwe vose.
Now, let's just stop before we go back. Just a minute. If it would have been wrong, why did God recognize it then and command all the rest of them down through the Bible to be baptized in the name of Jesus Christ? And every person in the Bible was baptized in the name of Jesus Christ.
Zvino, ngati mumirai tisati taenda kumashure kwekanguva. Dai zvaive zvakatsveyama, kosei Mwari akazvicherechedza ipapo uye ndokurayira vamwe vose zvichidzika nemubhaibheri kuti vababhatidzwe nemuzita raJesu Kristu. Uye munhu wese mubhaibheri akabhabhatidzwa nemuzita raJesu Kristu.
And every person up to the organization of Catholic Church was baptized in the name of Jesus Christ at the Nicene Council. They formed this baptism of Father, Son, Holy Ghost, making a triune God out of one true God to bring in their Trinity.
Uye munhu wese kusvikira pakurongwa kwechechi yekatorike akabhabhatidzwa nemuzita raJesu Kristu. Pakanzuru yeNicaea vakagadzira rubhabhatidzo urwu rwababa, mwanakomana, mweya mutsvene, vachiita Mwari ari muutatu kubva muna Mwari mumwe chete wechokwadi, kuti vaunze Trinity yavo.
And as God in beginning knew that man would fall, therefore he put him on free moral agency, knowing because he could display his attributes to be a father, to be a son, to be a healer, to be a savior.
Uye sezvo Mwari pamavambo vaiziva kuti munhu aizowa, nokudaro vakamuita kuti ave anozvitorera sarudzo yake ega, vachiziva nokuti vaizokwanisa kuratidza unhu hwavo hwekuva baba, kuva mwanakomana, kuva mupodzi, kuva muponesi.
How could he save us something lost? And in God was the attributes, before there even was an angel or a molecule or anything. God was by himself alone, but he wasn't God, because God is an object of worship. There was nothing for him to worship, nothing to worship him.
Ko, vaizo ponesa sei, kunze kukunge chimwe chinu, charasika, uye muna mwari, maivane hunu, pasa tipambo vakana nengirozi, kana molecule, kana chero chinu, mwari, vaiva vega, vega, asi, vakanga vasiri mwari, nukuti ipapo, mwari, chinu chino namatwa, pakanga pasina chinu chekuti, vanamati, pasina chino vanamata.
But his attributes, displayed something and made an angel. Then he was God. Then he made a man, giving free moral agency. He fell. Then when he fell, he became a savior.
Asi hunu wavo, wakaratidza chimwe chinu, ndoku gadzira ngirozi. Ipapo, vakabva vava mwari. Zvadaro, vakabva vagadzira munhu. Vakamupa kodzero yekuti atore sarudzo yake ega. Akawa. Saka, paakawa, ivo vakabva vava muponesi.
In the fall, he took sickness, so he becomes a healer. See, it's displaying God's attributes. See what I mean?
Mukuwa, akatora hurwere, saka ivo vanobva vava muponesi. Maona, kuratidza hunhu hwaMwari, muri kuona zvandiri kureva.
Now, he also knew that there had to be a lost people and a saved people. There had to be a false baptism, and so he puts it here, again, a tree of knowledge. Here's one, Acts 2.38, one, Matthew 28:19.
Zvino, vaizivawo zvekare, kuti paizofanirwa kuva nevanhu, vakarasika, uye nevanhu, vakaponeswa. Paifanirwa kuva nerubhabhatidzo rwenhema, uye ru, saka, vakazviisa pano zvekare. Muti wezivo, herino rimwe, Mabasa 2:38, rimwe, Mateo 28:19.
So how was it revealed to Abel? Abel by faith offered unto God a more excellent sacrifice. He didn't have no Bible to go by, so it must have been revelation to Abel.
Saka, zvakazarurwa sei kuna Abheri. Abheri nekutenda, akapirisa kuna Mwari chipiriso chakadarika pakunaka. Akanga asina Bhaibheri rokutarisa pariri. Saka, chinofanirwa kunge chaiva chizaruro kuna Abheri.
There was both boys. If God only requires a worship, then God was unjust to condemn Cain. Cain made an altar, built a church, worshiped, and made a sacrifice.
Hevanoiva komana vari vaviri. Kana Mwari vachingoda bedzi kunamatwa. Saka Mwari vakanga vasina nduramo pakupomera Kaini. Kaini akagadzira aritari. Akavaka chechi, akanamata. Uye akagadzira chipiriso.
Every religious thing that Abel did, so did Cain. Is that right? But Abel, by revelation, offered to God, which revelation he walked by faith, a more excellent sacrifice.
Chini chose, chezo kuna mata, chakaitwa na Abheri. Kaini akaitawo saizvozvo. Ndizvozvo here? Asi Abheri, nechizaruro akapirisa kuna Mwari. Chizaruro, unofamba nekutenda. Chipiriso chakadarika pakunaka.
How did Abel know it, that it wasn't fruit of the fields that Cain offered? It was blood that brought him from the garden. Life was not in the fruit. Blood brought the life. It was revealed to him. A revelation.
Ko, Abheri akazviziva sei? Kuti, wakanga usiri muchero wemuminda. Uyo, wakapiriswa naKaini. Raiva ropa, rakavaburitsa kubva mubindu. Upenyu, wakanga usiri mumuchero. Ropa, ndiro rakaunza upenyu. Zvakazarurwa kwaari. Chizaruro.
Here's the same basis he puts us on that he did on them back there. A revelation. Now there can't be a contradiction.
Euno waro humwe chete. Wavakatiisa pauri izo. Zinova. Zavakaita kwa vari kumashure uko. Chizaruro. Zino. Apa gone kuva nekupesana.
Now. You all wasn't always Christians. You were born sinners. I imagine as a little girl, I don't know if you did or not, but I'm going to take all of us in the room to make an illustration here now so that you'll understand.
Zino, ime mose makanga musiri ma Christ nguva dzose makabere kwa muri vatadzi. Zino fungi zirase musikana mudiki. Andi zive kana wakazviita kana kwete. Asi ndichatora isu tose tive mune imwe kamuri kuti ndipe mufananidzo pano zvino kuitira kuti munzwisise.
When you were little girls, say you read love story magazines. Most all little girls do. Any kind of magazine. Wouldn't have to be a love story, any story.
Pamai vavasikana vadiki ngatiti maiverenga mamagazini enyaya dzerudo. Vasikana vose vadiki vakawanda vanodaro. Chero mando ipi yemagazini inogona kunge isiri nyaya yerudo. Chero nyaya maona.
Nice. Could have been at one of these modern bookstand stores, but any store, even Romeo and Juliet, see? Well, you read a love story. And if I'm showing you this way now, so that you can catch it in a parable.
Zvakanaka. Inogona kunge. Haigone kunge iri imwe yedzimwe idzi nyaya dzechimanje manje dzekunotengeswa mabhuku. Asi chero nyaya kunyangwe dai yaiva ya Romeo na Juliet. Maona. Handiti makaverenga nyaya yerudo. Zvino kana ndiri kukuratidza ine nzira iyi zvino kuitira kuti muzvibate mumufananidzo.
If you picked up a storybook and you read it and it said John and Mary lived happy ever after, well, you get to wonder, who's John and Mary? Who is John and Mary?
Kana ukatora buku renyaya zvino woriverenga uye rikati John na Mary vakazorarama vachifara kubva ipapo narini. Zvakanaka. Unotanga kufunga kuti ndiani John na Mary? Ndiani John na Mary?
Well, you just read the last words of the book. It said, and John and Mary lived happy ever after. You begin to wonder, who is John and who is Mary? Is that right?
Zvakanaka. Wangoverenga mashoko ekupedzisira mubhuku. Ayo akati, uye John na Mary vakararama vachifara kubva ipapo narini. Unotanga kufungisisa. Ko, ndiani John? Uye, ndiani Mary? Ndizvozvo here.
Now, there's only one way to find out who John and Mary was. Go back to the first of the book. Start reading, is that right?
Zvino, panongove nenzira imwe chete yekuwana kuti John na Mary vaiva vanaani. Dzokera kwekutanga kwebhuku wotanga kuverenga. Ndizvozvo here.
Well, now, this is the last chapter of Matthew. If the last book of Matthew, he said, go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, Holy Ghost. And Father's no name, and Son's no name, and Holy Ghost is no name. Who are they?
Zvakanaka zvino. Ichi, chitsauko chekupedzisira chaMateo. Kana riri bhuku rekupedzisira raMateo. Iye akati, endai naizvozvo, mudzidzise marudzi ose, muchivabhabhatidza nemuzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Uye Baba harisi zita, uye Mwanakomana harisi zita, nemuya mutsvene harisi zita. Ndivanani?
Now let's take it this morning upon the same basis that we would to John and Mary. Let's go back to the first of Matthew and find out. Turn back to the first chapter of Matthew. All right. See who John and Mary is that lived happy ever after.
Zino, ngati zvitorei mangwanani ano pahwaro humwe chete wataigona kushandisa pana John na Mary. Ngati dzokerei kumashure kune kwekutanga kwaMateo kuti tione. Vhurai muchidzokera kumashure kuchitsauko chekutanga chaMateo. Zvadaro zvaringana. Toona kuti John na Mary ndivanani vakazorarama vachifara kubva ipapo narini.
How much more time? All right. Now I want to ask you, sister, something as you look at me, you brethren. Who was the father of Jesus Christ?
Kwasara nguva yakawanda zvakadi. Oh, zvakanaka. Zvakanaka. Zvino ndinoda kukuvhunzai imi hanzvadzi chimwe chinhu. Pamunenge makanditarisa. Imi hama, ndiani aiva baba vaJesu Kristu?
God was, is that right? Was God his father?
Yes.
All right, sir. God is his father. We all agree upon that.
Amen.
I believe with all my heart that God is the father of our Lord Jesus Christ. All right? Now we're going to see if the Bible says that God's his father.
Ndi Mwari. Ndizvo here. Ko, Mwari aiva baba vake here? Zvakanaka. Changamiri. Mwari ndiye baba vake. Tose. Tinowirirana pane izvozvo. Ndinotenda nemoyo wangu wese kuti Mwari ndivo baba vaishe wedu Jesu Kristu. Zvakanaka. Zvino tiri kuzoona kana Bhaibheri richiti Mwari ndiye baba vake.
Now Jesus said, go ye therefore, teach all nations, baptize them in the name of the Father, Son, Holy Ghost. I'm laying these three record boxes out here. This is the Father, this is the Son, this is the Holy Ghost. Now you can see all right.
Zvino, Jesu akati, endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muchivabhabhatidza nemuzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Ndiri kuisa mabhokisi matatu aya emarekodhi pano. Ava ndiBaba, uyu ndiMwanakomana, uyu ndiMweya Mutsvene. Zvino, muri kuona zvakanaka here?
Now I'm going to just sort of question you, man, see if you listen to what I said. Who is this over here?
Holy Ghost.
Holy Ghost. Who is this over here?
Father.
Who is this here?
Son.
Now who is this?
Father.
All right. I just want to see if you really catch it clear now.
Zvino, ndinoda, ndiri kuda kuzongokubvunzai kweminiti kuti ndione kana mateerera zvandataura. Ko, uyu, ndiani nechepano apa? Mweya Mutsvene, ko uyu ndiani nechepano apa? Ko ndiani uyu pano? Zvino uyu ndiani? Zvakanaka, ndanga ndichingoda kuona kana manga muri kuzvibata zvakanaka zvino.
Now this is the Son of God, is that right? All right. Now this here is what? That's the father of the Lord Jesus Christ. Is that right? That was his father. I believe that he is the virgin-born, unadulterated Son of the living God.
Zvino uyu, Mwanakomana waMwari, ndizvo here? Zvakanaka. Zvino uyu pano ndiani? Ava, ndibaba vaishe Jesu Kristu. Ndizvozvo here? Ndivo vaiva baba vake. Ndinotenda kuti iye akaberekwa nemhandara. Mwanakomana asina kusvibiswa. WaMwari mupenyu.
God our Father, which is the great spirit that never he was never had no form even. You see, he was God. He was before a star molecule or atom or anything else. He's God that covers all time, space, he's eternal.
Mwari, baba vedu, anova mweya mukuru usina kumbobvira. Aiva asina kumbobvira ava nechimiro zvekare. Muri kuona? Aiva Mwari. Aingova. Aivapo pasati pava nenyeredzi. Murekuru kana atomu. Kana chiri chimwewo chinhu. Ndi Mwari vanozadza nguva yose. Nenzvimbo. Iye ndewe munazienda nakuenda.
I believe that Jesus is the Son of the true and living God. And that's this person right here that I got wrote on this box, Father. Is that right? Mm-hmm. And this is the Holy Ghost. And this is the Son. Now, let us read. Matthew 1. Now we start off.
Ndinotenda kuti, Jesu, Mwanakomana waMwari wechokwadi, uye mupenyu. Zvino, ndiye munhu uyu, ari pano apa. uyo wandanyora pa bokisi rino. Baba, ndizo here, uye uyu ndimweya mutsvene, uye uyu ndimwana komana. Zino, ngati verengei Mateo 1. Zino, tava kutanga.
The book of the generations of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob, Jacob, Judah and his brethren.
Buku, rezvizvarwa zvaJesu Kristu, mwanakomana waDavid, mwanakomana waAbrahama. Abrahama, wakabereka Isaka, Isaka akabereka Jacobo, Jacobo, Judah, nehama dzake.
Goes on down given the genealogies. Now, to save our time, we'll come down and the genealogies ends after...
Rino dzika richitaura madzinza. Zvino, kuti tichengetedze nguva yedu. Tichadzika uye, madzinza anopera shure uye.
So, all from the 17th verse. So, all the generations from Abraham to David are 14 generations. From David unto the carrying away of Babylon are 14 generations. And from the carrying away of Babylon unto Christ are 14 generations.
Naizozo zose, kuva pandima 17. Naizozo, zvizvarwa zose kuva. Zvizvarwa zose kuva kuna Abrahama, kusvikira kuna David. Zvaiva zvizvarwa, zvine gumi nezvina. Kuva kuna David kusvika, pakutapwa kweBhabhironi. Zvizvarwa gumi nezvina. Uye kuva pakutapwa kweBhabhironi. Kusvikira kuna Kristu. Zvizvarwa gumi nezvina.
Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, are you reading with me, Sister Sue? Mm-hmm. Before they came together, she was found with a child of God the Father.
Zino. Zino kubereko kwa Jesu Kristu, kwa eva kudai. Apo Maria amai vake vakati, vasidzirana na Josefa, vasati vasangana. Muri kuverenga neni here, hanzvadzi Sewell. Vasati vasangana, wakaonekwa, ava nemimba yaMwari Baba.
And am I reading right?
No.
Oh, I made a mistake?
Mm-hmm.
Found with a child of who?
The Holy Ghost.
Well, I'll say. Now, who is his father?
Ndiri, kunda. Ndiri kuverenga zvakanaka here. Oh, ndakanga nisa here. Akawanikwa ava nemimba yani? Zvakanaka. Ndichadaro. Zvino, baba vake ndiani?
You said this was his father.
Yeah.
And the Bible said this was his father. She was found with a child, not of God the Father. God the Father had nothing to do with it. It was a child of the Holy Ghost. Is that right?
Imi mati, uyu, aiva baba vake. Zino Bible rikati, uyu, ndiye aiva baba vake. Akawanikwa ane mimba, kwete ya Mwari Baba. Mwari Baba vakanga vasinei necho kuita nazo. Aiva mwana we mweya mutsvene. Ndizvo zvo here.
Let's see if that still reads on right. Maybe we made a mistake. 19th verse.
Ngati oneka na zvichiri kuverengeka. Zvakanaka. Zvimwe takanganisa. Ndima 19.
Then Joseph, her husband, being a just man, not willingly to make her a public example, was minded to put her away privately.
Zvino Josepha murume wake, zvakanga ari munhu wakarurama, asingadi kumunyadzisa pachena, wakafunga kumurega chinyararire.
But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take in thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of God our Father.
Well,
conceived
in her
is of the Holy Ghost.
Oh.
Zino, wakati achifunga pani izozo, tarira, pakurota, achiti, Josepha, iwe mwanakomana wa David. Usachika kutora Maria mukadzi wako. Nokuti icho, chaka umbuga maari. Ndisha Mwari Baba vedu. Oh.
And the Holy Ghost was
now,
given there.
Now. Then, which one of these is his father? Now, if the Holy Ghost is his father, and Jesus said God was his father, Now, is he a bastard child? Could he be? Could both of these gods make one child?
Zino saka ndeupi we ava anova baba vake? Zino kana mwe mutsvene ari baba vake? Zino Jesu akati Mwari ndivo vaiva baba vake. Zino ko iye mwana weupombwe here? Aigona kuve akadaro here? Ko vana Mwari vaviri ava vaigona kuita mwana mumwe chete here?
If it is, he was a bastard child. Illegitimate is a better word, but the very word means the bastard child.
Kana zvakadaro, aiva mwana weupombwe. Asiri pamurao, zvino ndiro shoko riri nani. Asisho, shoko racho chairo, rinoreva mwana weupombwe.
Well then, if he is a bastard born child, then where are we at in salvation? If God the Father was his father, and the Bible says the Holy Ghost is his father, then something's wrong again. Is that right?
Yeah.
See? There's something wrong somewhere. Now, what are we going to do?
Zvakanaka. Zvino kana iye ari mwana akaberekwa neupombwe. Saka kotiri papi muruponiso. Kana Mwari baba vaiva baba vake. Zvino Bhaibheri roti Mweya Mutsvene ndiwo baba vake. Saka ndepapi chimwe chinhu chakatsveyama zvekare. Ndizvo here maona iwe pane chimwe chinhu chakatsveyama pane imwe nzvimbo. Zvino tichaita sei?
Are we worshiping an illegitimate born child by two different gods? One God said was his father, and then the Bible said here our word of God says that the Holy Ghost was his father.
Tiri kunamata mwana akaberekwa zviri kunze kwemutemo nevana Mwari vaviri here? Mumwe Mwari wacho ndiye ainzi aiva baba vake. Uye zvadaro Bhaibheri rakati pano, kana kuti shoko raMwari rinoti Mweya Mutsvene ndiwo waiva baba vake.
And Jesus said God was his father, and other places in the Bible said God was his father, and call him the Son of God and God the Father, and now God the Holy Ghost.
Uye Jesu akati Mwari ndivo vaiva baba vake. Uye nedzimwe nzvimbo muBhaibheri dzakati Mwari ndivo vaiva baba vake. Uye dzichimudana kuti mwanakomana waMwari. Uye Mwari baba. Uye zvino Mwari Mweya Mutsvene.
Oh, poor blinded Trinitarian people. What? The word Trinity don't even appear in the Bible. Not from Genesis to Revelation. There's no such a thing. It's not three gods, it's three offices of one God.
Oh, vanhu vetiriniti vakapofomara, vanonzwisa urombo. Ko, handiti shoko rekuti tiriniti hariwanikwe zvachose muBhaibheri. Harimo kubva kuna Genesis kusvika kuna zvakazarurwa. Hamuna chinhu chakadaro. Havasi vana Mwari vatatu. Mahofisi matatu aMwari mumwe chete.
God the Father in a pillar of fire. God the Son made manifest in flesh to take away sin. And God the Holy Ghost in us now here.
I'll be in you.
Sure. Be with you, even in you. See? It's not three gods. It's one God.
Mwari baba, vari mushongwe yemoto. Mwari mwanakomana, akaratidzwa munyama kuti abvise chivi. Na Mwari Mweya Mutsvene, ari matiri iye zvino pano. Chokwadi, ndichava nemi kunyange mamuri. Maona? Havasi vana Mwari vatatu, ndi Mwari mumwe chete.
Now look, you're going to have to admit that the Holy Ghost is his father. Is that right? Is the Holy Ghost his father? Does the Bible say so? Let me read it again.
That God is his father.
That's right.
Zvino tarisai. Muri kuzofanirwa kubvuma kuti Mweya Mutsvene ndi baba vake. Ndizvo here? Ko Mweya Mutsvene ndi baba vake here? Bhaibheri rinodaro here? Zvakanaka. Tarisai pano. Regai ndizviverenge zvekare. Zvino, regai. Ndizvozvo chaizvo.
Well then, if the Bible says that the Holy Ghost is his father, the Holy Ghost and God is the same person, or he had two fathers. Is that right?
Zvakanaka. Zvinoka. kana Bible richiti mweya mutsvene ndiye baba vake. Mweya mutsvene naMwari munhu mumwe chete kana kuti aiva navana baba vaviri. Ndizvo here?
She had, that's it. It's done flying away now. It never was so in the beginning. It never was so. See how it has to come by revelation?
Heyo, yazvibata. Ndizvozo, zvabururuka zvichienda zvino. Muri kuona? Zvakanga zvisina kudaro pamavambo. Zvakanga zvisina kudaro. Munoona kuti zvinofanira kuuya sei? Nechizaruro. Maona.
Now either God was his father or he wasn't his father. And the Holy Ghost was his father or it wasn't his father, the Bible tells a lie.
Zvino pamwe Mwari ndivo vaiva baba vake kana kuti vakange vasiri baba vake. Uye Mweya Mutsvene ndivo vaiva baba vake kana kuti vaiva usiri baba vake kana kuti Bhaibheri rinotaura nhema.
So to make the revelation right and see if Peter had the same revelation that I have of it.
Yeah.
Now, see.
Saka, kuti tiite kuti chizaruro chinge chakarurama uye kuti tione kuti Petro aiva nechizaruro chimwe chete sechandinacho pamusoro pazvo. Zvino, onai.
Now, God the Father and the Holy Ghost is the self-same spirit. Or he had two fathers. He couldn't be conceived of God the Father in one spirit and God the Holy Ghost in another spirit. Then he had two conceptions. See?
Zvino, Mwari Baba ni Mweya Mutsvene. Mweya mumwe chete kana kuti aiva navana baba vaviri. Haigona kuberekwa na Mwari Baba mumwe mweya uye na Mwari Mweya Mutsvene mumwe mweya. Saka, ainge akabatwa pamuviri, ruviri. Maona.
So he couldn't be that way, he just couldn't actually be. Either one is right and the other is right. If there's three gods, and these two gods, if these two gods, one God the Father and one God the Holy Ghost, which one of them really was his father then?
Saka haigona kuva akadaro. Hazvimbogoni kuve zvakadaro. Zvinototi mumwe ave iye wacho, kana mumwe wacho ave iye wacho. Kana kune vana Mwari vatatu, uye vana Mwari vaviri ava. Kana kune vana Mwari vaviri, mumwe, Mwari Baba, uye mumwe, Mwari Mweya Mutsvene. Ndeupi wavo chaiye aiva baba vake zvino?
Question?
What about Holy Ghost and God's the same?
Now you got it. There you are. All right. Now that's one. All right. Now let's keep on reading. Now we're going to find out what Matthew 28:19 is.
Mufunzo. Zvino mazvibata. Hezvo kakwamuri. Zvakanaka. Zvino, mumwe chete. Zvakanaka. Zvino ngatirambei tichiverenga. Zvino, tichasvika patinoona kuti Matthew 28:19 chii.
Now let me read this over again now. 18th verse. Now the birth of Jesus Christ on this wise, when his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with a child of the Holy Ghost.
Zvino, regai ndiverenge zvekare. Zvino, ndima 18. Zvino kuberekwa kwaJesu Kristu. Kudai, apo Maria amai vake, vakati vatsidzirana naJosefa, vasati vasangana. Wakaonekwa, havane mimba yemweya mutsvene.
All right. Then Joseph, her husband, being a just man, not willingly to make her a public example, was minded to put her away privately.
Zvakanaka. Zvino Josefa murume wake, zvakanga ari munhu wakarurama, asingade kumunyadzisa pachena. Wakafunga kumurega chinyararire.
But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not taking thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.
Zvino, wakati achifunga pane izvozvo, tarira, mutumwa washe, akazviratidza kwaari pakurota, achiti, Josepha, iwe mwanakomana waDavhidhi, usatya, tora Maria mukadzi wako, nokuti icho chakaumbwa maari ndeche Mweya Mutsvene.
All right, we make them two then has to be the same one. All right. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name what?
Jesus.
That's this person. Jesus. All right. Call his name Jesus, for He shall save his people from their sins.
Zvakanaka. Tinovaita vaviri. Saka. Anofanirwa kuva ari mumwe chete wacho. Zvakanaka. Uye uchazvara mwanakomana. Uye ugomutumidza zita rinonzi chii? Uyu ndiye munhu wacho, Jesu. Zvakanaka. Ugomutumidza zita rinonzi Jesu. Nokuti ndiye uchaponesa vanhu vake pazvivi zvavo.
Now this was all done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet saying, Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son and they shall call his name Emmanuel. Is that right? Being interpreted, God with us.
Zino, zvose izvi zvakaitwa kuti zviitike. Zvakarehwa naShe kuburikidza nemuprofita achiti, Tarira, mhandara ichava nemimba, uye ichazvara mwanakomana, uye vachamutumidza zita rake rinonzi Emanueri. Ndizvozvo here? Kana zvichidudzirwa, Mwari anesu.
Now, what is the name of the Father, Son, and Holy Ghost?
God.
Oh, God's an object of worship. Isn't it? Why did you say his name shall be called?
Jesus.
That's right.
Jesus.
What was his name? Emmanuel is an interpretation of God with us, you see. That just means God with us. See?
Zino, konde ripi zita ra baba, mwana kumana. Nemuya mutsvene. Kwete, Mwari chinu, chinona matwa. Hazvisi here? Ko, ati kudi. Zita rake richanzi. Ndizvozvo chaizvo. Ko zita rake rainzi ani? Emanueri. Idudziro yokuti Mwari anesu. Muri kuona?
I don't mean to say there could be any kind of God with us, you see, but this interpretation, but what is the name of this God with us?
Jesus.
His name shall be called Jesus.
Izvozvo zvinongoreva kuti Mwari anesu. Maona. Izvozvo hazvireve kuti panogona kuva nechero mhando yaMwari anesu. Muri kuona? Asi izvi zvadudzirwa. Asi ko zita raMwari uyu anesu ndiani? Zita rake richanzi Jesu.
Then when Peter said, when Matthew said, baptize them, and now what? Who is Mary and John that lived happy ever after? See? You see who it is?
Zino apo Petro paakati, apo Mateo paakati, muva babatidze nemu, zino chi? Mary na John, ndivanani, vakararama vachifara kuva ipapo narini. Maona, muri kuona kuti, ndiani?
When Peter turned around and said, baptize in the name of, repent and be baptized in the name of Jesus Christ, well, he'd done exactly what Matthew, if he said Father, Son, Holy Ghost, wouldn't he be mentally right?
Apo Petro paka tende uka akati. Mubabatidze nemu zitara, tende uka imu babatidzwe, nemu zitara Jesu Christo. Zvakanaka, akaita chaizo, izo Mateu. Dai akati, baba, mwana kumana mweya mutsvene. Zvingadai zvisina kunyatsorurama, pamafungiro.
Now, why do you baptize, Brother Branham, in the name of Jesus Christ? Now, let us turn over here now and just watch.
Zino, kose muchibabatidza hama Branham nemu zitara ra Jesu Kristu. Zino, ngati zarure ikuno uku. Zino, uye, tichazo cherechedza.
Now, who had the keys to the kingdom?
Peter.
Who was it spoke on the day of Pentecost now and said, repent and be baptized, everyone, in the name of Jesus Christ?
Zino, ndiani aiva nekii dzehumambo? Ndiani akataura pazuva rePentecost? Zvino akati, tendeukai mubhabhatidzwe mumwe nemumwe nemuzita raJesu Kristu.
All right, and the keys lock. What you bind on earth, I'll bind in heaven. That line?
Yes.
What you loose on earth, I'll loose in heaven. That right?
Zvakanaka. Zvino makii. Ndokukia. Zvamasunga panyika. Ndichazvisunga kudenga. Ndizvozvo here? Zvamuno sunungura panyika, ndichazvisunungura kudenga. Ndizvozvo here?
Now, how many tribes are there of the earth? Three. Ham, Shem, and Shem and Japheth's people. Now that's Jew, Gentile, and Samaritan. See.
Zino marudzi mangani aripo epanyika. Matatu, Ham, Shem, na Jaf, vanhu va Shem, na Japheth. Zino ndiye muJuda, murudzi nemuSamaria. Munoona.
All right, they all sprung up from them three sons. If the God forgive me, saying if the Bible's right. Of course, that was, all the earth was destroyed, but them three boys, that's exactly where our generation sprang from.
Zvakanaka, vose vakabuda kubva pane ivo vanakomana vatatu. Kana zvakanaka, Mwari vandiregerere kutaura kuti kana Bhaibheri rakarurama. Ndizvozvo, zvakanga nyika yose yakaparadzwa kusara kweivo ivo vakomana vatatu. Ndipo chaipo pakabva zvizvarwa zvedu.
Now, three wise men came to see Jesus. The astronomy says that they had fallen three different stars, and these three stars came together and made the one star, you see. And the three are one, always, see.
Zvino, vachenjeri vatatu, vakauya kuzoona Jesu. Vanonzvera nyeredzi, anoti ivo, vaitevera nyeredzi nhatu dzakasiyana. Uye nyeredzi nhatu idzi dzakauya pamwe chete dzikaita nyeredzi imwe chete. Muri kuona? Uye vatatu chinhu chimwe chete nguva dzose. Maona.
Now, the three attributes of God makes one God. It's not God the Father, Son, and Holy Ghost. It isn't three gods. Jesus, Philip asked that question. Said, Lord, show us the Father, and it suffices, John 14.
Zino, unu utatu wa Mwari. Unoita Mwari mumwe chete. Havasi Mwari Baba, Mwanakomana, Nemweya Mutsvene. Havasi vana Mwari vatatu. Jesu, Firipo, akavhunza mubvunzo iwoyo. Ishe, tiratidze iBaba, uye zvichatiringana. Johane 14.
He said, I've been so long with you, Philip, you don't know me? He said, when you have seen me, you've seen the Father.
Iye akati, ndangani newe nguva yese yakareba Firipo. Hauti zive. Iye akati, kana uchinge waona ini, waona Baba.
Now I was explaining this to some women one day, and woman said, wait just a minute, Brother Branham. Said, they are one, that's right. Said, so are you and your wife one. I said, but they're a different kind of one.
Zino, ndakanga ndichitsana ngura izvi kune mamwe madzimai rimwe zuva. Zino, mamwe madzimai aka, saka, akati, chimbomira zvishoma hama Branham. Akati, vamwe chete, ndizvozvo, akati, ndizvo zvamunongove imi nemudzimai wenyu, mumwe chete. Ini ndikati, asi ivo, imhando yakasiyana yemumwe chete.
And she said, I said, oh, she said, no, they're the same as you and your wife one. I said, oh, no. See? I said, do you see me? She said, yes. I said, you see my wife? She said, no, I don't even know her.
Uye iye ndokuti. Ini ndikati, oh, iye akati, kwete, vanongove vamwe chete, sizvamuri imi nemudzimai wenyu, muri mumwe. Ini ndikati, oh, kwete, munoona. Ndikati, uri kundiona here? Iye akati, hongu. Ndikati, uri kuona mudzimai wangu here? Iye akati, kwete, handitombomuzivi.
I said, then Jesus said, when you've seen me, you see the Father. So I said, so they are different kinds of ones, see? I said, you see me, but don't see my wife. But when you see Jesus, you see God.
Ini ndikati, zvino Jesu akati, kana uchinge wandiona, waona Baba. Saka ndakati, ivo, saka ivo, vamwe chete, zvemhando yakasiyana. Maona, ndikati, uri kundiona, asi hausi kuona mudzimai wangu. Asi kana uchinge waona Jesu, waona Mwari.
He manifested God. He was a virgin-born son. And God the Father, which is a spirit, dwelt in him.
Airatidza Mwari. Aiva mwanakomana akaberekwa nemhandara. Uye Mwari Baba, anova mweya, aigara maari.
Now, a lot of Trinitarian people try to say, I was debating it not long ago. I find out don't do no good. Because no man can come to God unless God foreknew him and called him before the foundation of the world. All the Father has given me will come to me, said Jesus. See?
Zvino vanhu vakawanda veTrinity vanoedza kuti ndakanga ndichita gakava. Nezvazvo kwete nguva yakareba yapfuura. Ndakaona kuti hapana chakanaka chazvinoita. Nokuti hapana munhu anokwanisa kuuya kuna Mwari kunze kwekunge Mwari vakafano muziva uye vakamudana nyika isati yavambwa. Avo vose vandakapiwa naBaba vachauya kwandiri. Ndizvo zvakataurwa naJesu. Maona.
And this man tried to say, he was a Trinitarian, extremely, and he stood up before the class and he said, my precious friend, said Brother Branham is one of the finest fellows, see, you see right then, I know this.
Zvino murume uyu, akaedza kutaura kuti, aiva weTrinity, zvakanyanya kwazvo. Zvino akamira pamberi pekirasi, uye iye akati, shamwari dzangu dzinokosha. Akati, hama Branham, ndemumwe wevarume, vakanakisa kwazvo. Munoona, unobva waona pakare ipapo, ndakaziva kuti, pane chimwe chinhu.
Jesus said, you hypocrites, how can you say good things for out of abundance the heart speak of the mouth, see?
Jesu akati, imi vanyengeri, ko mungataure sei zvinhu zvakanaka, nokuti, kubva, muzaro wemoyo, muromo unotaura. Maona.
And so, just trying to find favor with the people, he said, this is a Church of Christ man, and a so-called Church of Christ. Of course, they're against all the true teachings of the Bible almost, and you couldn't call them.
Uye saka. Achingwaedza kuti awane kufarirwa nevanhu. Iye akati. Uyu, aiva murume we Church of Christ. Uye, weinongonziwo Church of Christ. Ndizvozvo, vanopesana nedzidziso dzese. Dzechokwadi dzeBhaibheri potse. Uye haugone kuvadana.
I don't mean to say anything against them people in there, but them ministers are, if you'll excuse expressions like the Irishman's owl, all fuss and feathers and no owl.
Handireve kungotaura chero chinhu, chinopesana nevanhu vari imomo. Asi, vashumiri vacho, ndizvo zvavari. Kana, mukaregerera chitaurwa. Zvakafanana nezizi remunhu wechiIrish. Kungofurufusha neminhenga ipo pasina zizi racho.
So that's just about the way it is, you see. Just they have got nothing to stand on. So a modern Pharisee.
Saka ndizvo zvazvakada kungove zviri. Muri kuona kungove havana chekumira pachiri. Saka mufarise wanhasi.
Now he said, but Brother Branham has been like a in this discussion, said wiggle out of everything like the worm in the lemon. But said, I would like for him to wiggle out of this one.
Zvino iye akati, hama Branham, vanga vakaita sekunge. Munaurirano iyi, akati, vachizvonyongoka vachibuda. Mune zvinhu zvose segonye riri mundimu. Asi, ndokuti, ndinoda kuti ivo, vazvonyongoke vachibuda, mune izvi.
And of course, all debaters hold the keynote to the last part of it. So then, he said, at the baptism in Matthew 3, the display of three persons, absolutely three distinct persons, the Son standing on the bank, the Holy Ghost like a dove in between them, God the Father speaking out of heaven.
Uye saizvozvo, vose vanoita mutambo wegakava, vanochengetera pfungwa yavo huru kwekupedzisira kwacho. Saka zvadaro, iye akati, parubhabhatidzo muna Mateo 3, kuiswa pachena, kwevanhu vatatu zviro kwazvo, vanhu vatatu vakanyatsosiyana. Mwanakomana akamira pamahombekombe. Mweya mutsvene, wakaita senjiva, uri pakati pavo. Mwari Baba, vachitaura kubva kudenga.
I said, sir, is that your keynote? He said, I want to hear you wiggle out of that one. I said, sir, you just wiggle back and read the scripture the way it reads. I said, that's the only thing, you're just misreading the scripture to the people.
Ini ndikati, changamire, ndiyo pfungwa yenyu huru here? Iye akati, ndinoda kukunzwai muchizvonyongoka kubva mune iyoyo. Ini ndikati, changamire, imi ingozvonyongokai muchidzoka kumashure muverenga gwaro, nenzira yarinoverengwa naro. Ndikati, ndicho chinhu chega. Muri kungoverenga gwaro zvisiri izvo kuvanhu.
I said, that is thinner than the broth made out of a shad of a chicken is starved to death. I said, well, you're making it wrong, brother. You're misreading it to the people.
Ndikati, izvozvo, zvakatete pakupfuura muto wakagadzirwa nemumvuri wehuku, yakaziya nenzara kusvika pakufa. Ndikati, nai, uri kungozviita nenzira isiri iyo hama. Uri kuriverenga zvisiri izvo kune vanhu.
And I said, now look here what the brother says. Now I'll take it like this. Like these, I got Father, Son, Holy Ghost. Now this year, it'd be the Holy Ghost, and that's real Son, that's real Father. Now watch how they read that.
We inidikati, zvino, tarira pano, ziri kutaurwa nehama. Zvino ndichazvitora seizvi, seaya andinawo, baba, mwanakomana, nemweya mutsvene. Zvino iri pano, ndiro rinenge riri mweya mutsvene. Iro, rakanyorwa kunzi, mwanakomana. Iri, rakanyorwa kunzi baba. Zvinotarirai kuti panopaverenga sei.
When Jesus was baptized, went straightway out of the water. Lo, the heavens opened unto him, and he saw the Spirit of God like a dove descending. And a voice from heaven saying, this is my beloved Son in whom I'm pleased to dwell.
Apo Jesu painge ababatidzwa. Ipapo, akabva abuda mumvura. Tarira, matenga akazaruka kwaari. Akaona mweya waMwari. Senjiva, uchidzika, uye inzwi, richibva kudenga richiti, uyo ndiye mwanakomana wangu, anodikanwa, uyo, wandinofarira kugara maari.
I said, see, three beautiful illustrations. The Son on the ground, the Holy Ghost like a dove in between, and the Father out of heaven speaking.
Ndikati, munoona, mifananidzo mitatu, yakanaka, mwanakomana, ari panyika, mweya mutsvene senjiva, uri pakati, uye baba, vachitaura kubva kudenga.
See how the devil can stand there and deceive a person? If you don't have a revelation of God, if God isn't merciful to us, we ought to be thankful.
Muri kuona kuti diabore, anogona kumira ipapo sei wonyengera munhu. Kana usina chizaruro chaMwari, kana Mwari, akasetiitira tsitsi. Tinofanira kutenda zvakanyanya.
He made that say something it didn't say, just like Matthew 28:19. Make him say something it don't say. He never said baptize them. He never said baptize in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost. He said baptize them in the name of the Father, Son, Holy Ghost, which is Jesus Christ.
Akaita kuti, iroro, ritaure zvimwe zvinhu, zvarisina kutaura. Sizvakangoita Matthew 28:19. Waita kuti, areve, zvakange asiri kutaura. Haana kumboti, vababatidzei. Haana kumboti, baba tidzai nemuzita rababa, nemuzita remwanakomana, zita remweya mutsvene. Akati muva baba tidze nemuzita rababa, mwanakomana, mweya mutsvene, rinova Jesu Kristu.
Now, let us take this illustration. Now, let's see. You're getting the scriptures wrote down, Matthew 3 there, last three or four verses.
Zvino, ngati torei muenzaniso uyu. Zvinoregai tione. Muri kunyora magwaro pasi. Mateo 3 ipapo. Ndima nhatu kana ina dzekupedzisira.
And you can study it when you get, I'm giving you scripture so you can study it alone.
Yeah.
Now look, notice.
Zvino, zvakanaka. Izvo zvakanaka. Achariwana, uye unokwanisa kunorinzvera kana wasvika. Ndiri kukupai magwaro kuitira kuti muzorinzvera muri mega. Zvino, tarisai, cherechedzai.
Now they say that was the Son standing on the bank. This is God the Holy Ghost like a dove in between them. And God the Father was speaking out of the heaven. Now look like that make exactly three different voices in three different places.
Zvino, vanoti uyu, aive mwanakomana, aive akamira pamahombe kombe. Uyu ndi Mwari mweya mutsvene, senjiva, pakati pavo. Uye Mwari baba, vaitaura kubva kudenga. Zvino, zvinotaridza sekuti, izvozvo, zvinozozviita kuti, zvive manzwi matatu chaiwo akasiyana, achibva kunzvimbo nhatu dzakasiyana.
Now, notice, now when Jesus is baptized, now we realize that heavens is, means above, atmospheres, whatever it is in the heavens.
zvino cherechedzai. Zvino apo Jesu paakabhabhatidzwa. Zvino tinocherechedza kuti matenga aiva zvinoreva kumusoro nzvimbo dzemuchadenga. Chero mazviri muchadenga.
Now when Jesus was baptized, he went straightway out of the water, and lo, the heavens was opened unto him, and he saw the Spirit of God. I thought they said God was up in heaven speaking.
Zvino, apo Jesu paakabhabhatidzwa, ipapo akabva abuda kubva mumvura, uye tarira matenga akazaruka kwaari. Zvino, akaona mweya waMwari. Ndafunga kuti vakati Mwari vaiva kumusoro kudenga vachitaura.
A spirit of God like a dove. The dove was God. See, we just got through here. Holy Ghost and God the same person. See? Just a title to it. See?
Mweya waMwari senjiva. Njiva yaiva Mwari. Maona. Tichangobva mazviri pano. Mweya mutsvene naMwari munhu mumwe chete. Maona. Rinongova dunhurirwa kwauri. Maona.
And he saw the Spirit of God, not another God up in heaven speaking, but the Spirit of God was in the form of a dove. That was the Holy Ghost. It was God, the same thing. See?
Uye akaona mweya waMwari. Kwete mumwe Mwari kumusoro kudenga, achitaura. Asi mweya waMwari, waiva muchimiro chenjiva. Uyu aiva mweya mutsvene. Uye aiva Mwari. Chinhu chimwe chete, maona.
The Spirit of God like a dove descended, and a voice from heaven, which was above him, saying, this is my beloved Son, in whom I am pleased to dwell.
Mweya waMwari senjiva wakaburuka. Uye, inzwi rakabva kudenga. Iro, raiva pamusoro pake richiti. Uyo, ndiye mwanakomana wangu anodikanwa. Uyo, wandinofarira kugara maari.
Really the right translation, you got the verb before the adverb, like all the foreigners. It's, this is my beloved Son, in whom I am pleased to dwell in. Or whom I am pleased to dwell. In whom I am pleased to dwell.
Zero kwazo. Dudziro chaiyo. Vakaita kuti chiito. Chive kumashure kwa chirevo. Sezvinoita vese vekunze. Kuti uyu ndiye mwanakomana wangu. Anodikanwa wandinofarira kugara momaari. Kana kuti wandinofarira kugara. Wandinofarira kugara maari.
That was God coming into Jesus, and in him was the fullness of the Godhead bodily. And there's your Father, Son, and Holy Ghost. In the name of Jesus Christ.
Aiva Mwari, achiuya muna Jesu. Uye, maari, maiva neuzaro, wehumwari mumutumbi. Zino, havo venyu baba, mwanakomana, nemweya mutsvene, nemuzita raJesu Kristu.
Sure. You get it?
Yes, I get
it. There's no place in the Bible speaks of three being a three gods. There's no such a thing. It's absolutely pagan.
Chokwadi, muri kuzvibata here? Hapana nzvimbo muBhaibheri inotaura nezvevatatu vachiva vana Mwari vatatu. Hakuna chinhu chakadaro. Zviro kwazvo ichocho chihedheni.
It come from pagan.
That's away with that Trinity.
Yeah. Well, sure, it's just as bottomless as hell is. See? There's
Billy
no such
Graham
a thing.
Billy Graham needs that.
What say?
Billy Graham needs that.
Oh, he will.
I needed it too.
Look, listen. It's revealed to those who God calls and is predestinated by his foreknowledge. All my sheep hear my voice. See?
Zvaka vapachi hedeni. Hongu. Zvakanaka. Chokwadi. Iyo, ipapo, vanhu, zvakangofanana pakushaya waro, sezviri gehena. Maona, hakuna chinhu chakadaro. Matikudii, zvakanaka, haangadaro, izvozvo. Tarisai, teererai, zvinozarurirwa kune avo, vanodanwa naMwari, uye vakafanotemerwa kuburikidza. Nekufano ziva kwavo. Makwai angu ose, anonzwa inzwi rangu. Maona.
Right.
Look at them Jews standing there, just as scholarly as they could be. And Jesus showing them he was Messiah by Messiah sign. He said he's Beelzebub.
Yes.
How could they were blinded?
Tarisai majuda, akamira ipapo. Varise vadzidzi, sikukwanisa, kwavanga ungoita. Uye Jesu achivaratidza kuti aiva Mesia, nechiratidzo chaMesia. Ivo vakati, iye, ndi Beelzebubu. Kosei. Vaiva vakapofumadzwa.
And to a ragged shepherd on the hill, he believed.
Yeah, and a little ragged shepherd or a fisherman down the river said they know him, see? He just, God has a way of doing things and we just have to cope with his way. I just be thankful that your eyes could be open to see truth.
Hongu, uye, mumwe mufudzi mudiki, asingataridzike zvakanaka. Kana muredzi wehove, zasi kurwizi, akati, zvakanaka, vaimuziva. Maona, iye aingova, Mwari vane nzira yekuita nayo zvinhu. Uye isu, tinongofanira kuti tienderane nenzira yake. Ini, ingova nokutenda kuti, meso ako anokwanisa kuva, akazaruka kuti uone chokwadi.
Now, I'll challenge anybody, not for fussing, that will come to me and sit down and show me Trinity one time in the Bible where there's three gods. If you show me three gods, I'll show you we're in darkness and pagans and heathens. There's only one God.
Zino, ndinopikisa chero ani zvake. Kwete kuti tiite gakava. Anokwanisa kuuya kwandiri, ogara pasi, uye ondiratidza Trinity. Nguva imwe chete zvayo muBhaibheri. Kana kuti apo, pane vana mwari vatatu. Kana, ukandiratidza vana mwari vatatu. Ndichakuratidza kuti, tiri murima. Uye, vasingatende. Uye, mahedeni. Pana mwari mumwe chete bedzi.
God the Father, truly we believe in that. He was up in above all over this mountain. When he ascended on the mountain up there, why? Even if as much as a cow touched the mountain, had to be killed. God the Father.
Mwari Baba. Chokwadi tinotenda. Mune izvozvo. Vaiva kumusoro. Pamusoro pezvose. Pamusoro pegomo iri. Apo. Paakadzika pagomo. Kumusoro uko. Handiti kunyangwe kana. Zvirise kuti mombe. Ikagunza gomo. Yaifanira kuurayiwa. Mwari Baba.
But he wanted fellowship back with his man. He's trying to get man back to the Eden place where he was lost. See?
Asi ivo, vaida kuyanana zvekare nemunhu wavo. Ivo, vari kuedza kudzosa munhu kunzvimbo yeEdeni, uko kwaakarasika. Maona.
Now the next thing he did, then God the Father overshadowed a virgin called Mary. And the hemoglobin, you know this by being a nurse, the blood cell comes from the male.
Yes.
Then somebody said, we are saved by Jewish blood. There's not one speck of the mother's blood in the baby. The baby lays in the blood of the mother. But the blood cell comes from the male cell.
Zino, chinu chino tevera cha wakaita. Ipapo mwari baba, wakafukidzira mandara ya inzi Maria. Uye, chizenga cheropa. Mune ziva izvi, nekuva mukoti. Uye chizenga cheropa, chinobva kumurume. Zvino mumwe munhu akati, takaponeswa neropa rechiJudha. Hamuna kana rubanzu, rumwe chete rweropa raamai, mumwana mucheche. Mwana anogara muropa raamai, asi chizenga cheropa, chinobva kune munhurume.
So he wasn't neither Jew nor Gentile, he was God. A creative blood, not by sex desire, but a creative blood. See what I mean?
Yeah.
And then God's blood saved us, an unadulterated blood.
Saka, aiva asiri muJudha, kana murudzi, aiva mwari. Ropa rakasikwa, kwete nechishuo, chepabonde, asi, ropa rakasikwa. Muri kuona zvandiri kureva. Uye saka, ropa ramwari, rakatiponesa, ropa risina kusvibiswa.
He created himself. I mean, he changed his caste from God to man and came down, was born of a Virgin Mary, and the Holy Ghost, which is God his Father that overshadowed it, came down and spread his tent and dwelt with us in the form of a man.
Iye akazvisika. Ndinoreva kuti akashandura chimiro chake kubva pakuva Mwari achiva munhu. Ndokuuya pasi akaberekwa nemhandara Maria. Uye Mweya Mutsvene unova Mwari baba vake vakamufukidzira vakaburuka ukawaridza tende yao ukagara nesu uri muchimiro chemunhu.
That's God the Son, the same God that was God the Father. It isn't me that doeth the works, it's my Father that dwelleth in me, he doeth the works. See?
That in me.
Ndiye Mwari mwanakomana, Mwari mumwe chete aiva Mwari baba. Handisi ini anoita mabasa, ndi baba vangu vanogara mandiri ndivo vanoita mabasa. Maona?
That's right. The Father that dwells, tabernacles, lives. This is my beloved Son in whom I am pleased to dwell in. Matthew 3, see?
Ndizvozvo chaizvo. Baba vanogara. Vari mukati. Vanorarama. Uye ndiye mwanakomana wangu anodikanwa. Uyo wandinofarira kugara maari. Matthew 3. Maona?
In whom I am pleased to dwell. I am very pleased to dwell in this one. Dwell, that's to occupy. Come in the house and live.
Uyo wandinofarira kugara maari. Ndinofara kwazvo kugara mune uyu. Kugara. Ndiko kutora hugaro. Kupinda mumba. Ogaramo.
In him was the fullness of the Godhead bodily, says the Scripture.
The image of the invisible God.
That's right. The visible image of the invisible God. Now, there he is. Now that's God the Father, God the Son.
Maari. Maiva neuzaro. We umwari mumutumbi. Zvinotaurwa negwaro. Ndizvozvo. Chimiro chinoonekwa chaMwari asingaoneke. Zvino. Heuno uyo. Zvino. Ndivo Mwari baba. Mwari mwanakomana.
And now, through breaking that blood cell, when the old priest in the Old Testament or the Old Order, a sinner brought a lamb. He laid his hand upon the lamb. His throat was cut. Because he'd sinned, and this lamb died for his sin.
Uye zvino, kuburikidza, nekupambura chizenga cheropa ichocho. Apo muprisita wekare, mutestamende yekare, ari pasi pehurongwa wekare, mutadzi aiunza gwayana, oisa maoko ake pagwayana, huro yaro yochekwa. Nokuda kwekuti iye ainge atadza. Zvino, gwayana iri, raifira chivi chake.
Now, the reason he went out, says Hebrews, with the same desire that he had coming. If he committed adultery, he goes back out the same desire. If he could kill, he goes back out the same desire. Hatred.
Zvino chikonzero aibuda kunze. Zvino taurwa. Neva heperu. Aine chishuo chimwe chete. Chaiva nacho paaka pinda. Kana ainge aita upombwe. Aibuda. Achidzokera. Aine chishuo chimwe chete. Kana ainge auraya. Aibuda achidzokera.
Because when that blood cell of the lamb was broke, that blood cell in the lamb was an animal's life. It could not come back and dwell in a human life because the animal life has no soul. But the human life has a soul. See?
No kuti chizenga cheropa regwayana icho pachai pamurwa chizenga cheropa ichocho chaiva mugwayana chaiva upenyu hwemhuka. Hawaigona kudzoka ugara muupenyu hwemunhu. Nokuti upenyu hwemhuka hauna munhu wemukati. Asi upenyu hwemunhu hune munhu wemukati. Maona?
Animal don't have a soul. It don't like, well, it don't have to wear clothes and cover up its nakedness and say bad words and you know what I mean.
Oh, yes.
See?
Mhuka haina munhu wemukati. Haizive chakanaka kubva pane chakaipa. Haifanirwe kupfeka mbatya kuti ifukidze kusasimira kwayo uye nokutaura mashoko akaipa. Uye munoziva zvandiri kureva. Maona?
They don't know it. They fell because they're under us. See, human beings are above the animal life because they're a god of the animal life. That's right.
Hadzizvizive. Dzakawa nokuti dziri pasi pedu. maona. Vanhu vari pamusoro peupenyu hwemhuka. Nokuti ivo ndivo Mwari hweupenyu hwemhuka. Ndizvozvo chaizvo.
It was in the beginning because Adam named him and had power over Genesis 1:26. He had dominion over all the earth. He was made in the image of God and was made to be a lesser God.
Zvaiva zvakadaro pamavambo. Nokuti Adama akadzipa mazita uye aiva nesimba pamusoro padzo. Genesis 1:26. Aiva neutongi pamusoro penyika yose. Aiva akasikwa ari muchimiro chaMwari. Uye akaitwa kuti ave Mwari mudiki.
Jesus said, so said, didn't know your law say that you are gods, and if they call them gods who the word of God came to you, which was prophets, how do you condemn me when I say I'm the Son of God? See, there you are.
Jesu akadaro, akati, ko murao wenyu, hauna here kuti, muri vana Mwari. Uye kana, vachivati vana Mwari, avo vaivingwa neshoko raMwari, vaiva vaprofita. Ko ini, munondipomerei, pandinoti ndiri mwanakomana waMwari. Munoona, ezvo kaizvo.
Now, in this, the Father, Son, and Holy Ghost, now, after he dwelt in the pillar of fire, then came down and made himself a body, brought himself down a tent of human flesh, and dwelt in among us. God dwelt.
Zvino mune izvi, Baba, mwanakomana nemweya mutsvene. Zvino shure kwekunge agara mushongwe yemoto. Zvadaro, ndokuburuka, akazvigadzirira mutumbi. Akazviunza zasi mutende renyama yemunhu, akagara imomo pakati pedu. Mwari achigara.
1 Timothy 3:16, without controversy, Paul speaking, great is the mystery of godliness, for God was manifested in the flesh. Creator became Savior.
Timotheo wekutanga 3:16. Pasina kupokana, Paulo achitaura. Chakavanzika chehumwari chikuru. Nokuti Mwari, vakaratidzwa munyama. Akaonekwa ne hongu. Musiki, akava muponesi.
And the great song that Booth Cliburns wrote, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelt in him.
Murwiyo rukuru, rwakanyorwa na Booth Cliburns. Musiki mukuru, akazova muponesi wangu. Uye huzaro hose waMwari, hunogara maari. Maona.
Now, notice, Father, then he was the Father, away above us, couldn't even get around where he was at. Then he became Son, and we could touch him, feel him. He's a man.
Zino cherechedzai, Baba, zvadaro, iye akava Baba, ari kure kure pamusoro pedu, hataigona kumbosvika munharaunda yekwaiva ari. Zvadaro, akazova mwanakomana, kuti tigone kumubata, kumunzwa, aiva munhu.
And then he gave his life. That blood cell was broken by a cruel, sinful Roman spear when it pierced his heart. And really, a broken heart killed him. His water and blood separated. Grief. Broke the cell of grief because of the sin of the human race.
Uye zvadaro, akapa upenyu hwake, chizenga cheropa ichocho, chakapamurwa nepfumo remuRoma ane utsinye, akazara nezvivi. Apo, parakabaya moyo wake. Uye chaizvoizvo, moyo wakaputsika, ndiwo wakamuuraya. Mvura pamwe neropa rake zvakaparadzana. Kusuwa kukuru kwakapamura chizenga nekusuwa kukuru nekuda kwechivi cherudzi rwevanhu.
He used to sing a little song, oh what precious love the Father had for Adam's fallen race, gave his only son to suffer and redeem us by his grace.
Taiwanzo imba rwiyo rudiki. Oh, rudo rwakakosha sei urwo Baba vaiva narwo kurudzi rwa Adama rwakawa. Vakapa mwanakomana wavo ega kuti atambudzike. Zvino ndokuti dzikinura isu nenyasha dzavo.
Now, there that blood cell was broke. Now, when we lay our hands by faith upon that trembling Lamb of God, feel his flesh quivering and shaking for us. And our hands become bathed with his blood in our souls. The life that was in him wasn't just a mere man, neither was it an animal. It was God.
Zino, ipapo chizenga cheropa chie, chaka pamurwa. Zino kana, tikaisa maoko edu nekutenda pa Guayana Ria, ramwari ririkudedera. Tonzwa nyama yake ichigwina gwina. Pamwe, nokuzunguzika kuitira isu. Uye maoko edu, obva agezwa neropa rake. Nemunhu wedu wemukati, upenyu, waiva maari. Wakanga husingori, wemunhu wozvake. Wakanga husiri wemhuka zvekare. Waiva Mwari.
So that life comes back upon the sanctified one and becomes a son or a daughter, an offspring of God. See? The life of God, and we are sons and daughters of God through the breaking of that blood cell, Jesus Christ.
Saka hupenyu ihoho, hunodzoka, pane anenge akacheneswa, uye obva ava mwanakomana kana mwanasikana akaberekwa naMwari. Munoona, hupenyu hwaMwari. Uye tiri vanakomana nevanasikana vaMwari kuburikidza nekupamurwa kwechizenga cheropa chie Jesu Kristu.
Now what is it then? God is back in his people fellowshipping like he did in the Garden of Eden. See? There you are, sons and daughters. Isn't it beautiful?
Beautiful.
God back.
Zino, chinombove chii zino. Mwari vadzoka muvanhu vavo vachiyanana sezvavaiita mubindu reEdheni. Maona, hezvoka izvo, vanakomana nevanasi, hazvina kunaka here? Imi, maona, Mwari achidzoka.
Now, we're going to finish the baptism, then I must go. Now, from that time, now the next time baptism spoke of, Philip went down and preached to the Samaritans.
Zino? Zvino tava kuchipedza nezverubhabhatidzo. Zvadaro, ndinofanira kubva ndaenda. Zvino, kubva panguva iyoyo. Zvino, nguva inotevera apo rubhabhatidzo rwakataurwa nezvaro. Firipo akaenda zasi, akanoparidza kuva Samaria.
Acts 8. I believe it is. Yeah, Acts 8. 7, Stephen's a stone. I think it's Acts 8. That Philip went out and preached to the Samaritans. And they had all baptized every one of them in the name of Jesus Christ. But the Holy Ghost had fell on none of them yet. Peter had the keys.
Mabasa 8. Ndinotenda kuti, ndiyo, hongu. Mabasa 8. 7. Ndipo pakatengwa Stefano nematombo. Ndinofunga kuti, mabasa 8. Apo Filipo akaenda zasi, ndokuparidza kuva Samaria. Uye vakanga vose vababatidzwa mumwe nemumwe wavo nemuzita raJesu Kristu, asi Mweya Mutsvene wakanga usati wawira pane mumwe wavo nazvino. Petro aiva nemakii.
He had unlocked to that generation. Then, when he goes down and the Holy Ghost had fallen on none of them, yet they were baptized in the name of Jesus Christ. Peter went out, him and John, and Peter laid hands upon them, and they received the Holy Ghost.
Hongu. Aifanira kuti azarure kuchizvarwa ichocho. Zvino paakaenda zasi, Mweya Mutsvene wakanga usati wawira pane mumwe wavo. Nazvino asi vaiva vabhabhatidzwa nemuzita raJesu Kristu. Petro akaenda zasi iye naJohani vakaisa. Petro akaisa maoko pavari vakagamuchira Mweya Mutsvene.
Now, then, while Peter was on the housetop one time at Simon the Tanner, he saw a vision because Cornelius the Gentile, there's the Jew, Samaritan, now the Gentile.
Zino zvadaro, apo Petro aiva ari pamusoro pemba imwe nguva, kumba kwa Simoni musuki wematewi, akaona chiratidzo. Nokuti Cornelio, wemarudzi, pane muJudha, muSamaria, zino wemarudzi.
And Peter was on the housetop taking a little nap before dinner while he's fixing dinner, and he's seen a sheep being lowered down.
Zino Petro aiva pamusoro pemba achimbokotsira zvishoma asati adya kudya kwamasikati. Vachiri kugadzira kudya kwamasikati. Zvino akaona jira richidzikiswa pasi.
All kinds of unclean creeping animals from the earth is on it. And then when he did that, he heard a voice saying, "Rise, Peter, slay and eat."
Mhando dzose dzemhuka dzakasviba dzinokambaira kubva panyika dzaiva pariri. Uye zvadaro, paakaita izvozvo, akanzwa inzwi richiti, "Simuka, Petro, uraya, udye."
He said, "Nothing's ever come in my mouth unclean." He said, "Don't you call unclean what I've called, or common and unclean what I've called clean." See? As a Gentile.
Iye akati, "Hapana chakasviba chatichambopinda mumuromo wangu." Zvikanzi, "Usati, zvakasviba, izvo zvandinoti, kana kuti, zvamazuva ese, uye, zvakasviba izvo zvandinoti zvakachena." Munoona, ava, vaiva vemarudzi.
And then when he came out of the vision, there was two men standing at the gate calling for him to go up. And the Spirit told him, "Rise and go. Don't think about nothing. Just go on with him." Went to the house of Cornelius.
Uye zvadaro, paakabuda kubva muchiratidzo, paiva nevarume vaviri, vaiva vakamira pagedhi, vachimudanira kuti vaende kumusoro. Zvino, akaudza, kana kuti, mweya, wakamuudza kuti, "Simuka uende. Usafunge pamusoro pechimwe chinhu. Chingoenda navo." Vakaenda kumba kwaKoneriyo.
He gathered up. Cornelius was a centurion. He called all his band together, and they were all in there, and Peter was explaining to him what had happened. And Cornelius told him that he saw an angel that told him to go down and ask for one Simon at a fellow Simon the tanner's house.
Akaunganidza. Koneriyo, aiva mukuru wezana. Zvino ndokuchevedza boka rake rose pamwe chete. Zvino vose vakenge varimo imomo. Uye Petro aiva tsanangurira zvainge zvaitika. Akataura. Uye Koneriyo akamudza kuti akange aona ngirozi. Yakamudza kuti aende zasi. Kunovunza pamusoro pemumwe Simoni. Kumba kwemwe shamwari Simoni musuki wemateu.
And while Peter was speaking these words, the Holy Ghost fell on them, which heard the word. Peter said, "Can we forbid water, seeing that they have received the Holy Ghost like we did?" And he commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ.
Zvino Petro, achiri kutaura mashoko aya, mweya mutsvene wakawira pane avo vainzwa shoko. Zvino Petro ndokuti, "Ko, tingadzivisa mvura here, tichiona kuti vagamuchira mweya mutsvene sezvatakaita?" Zvino ndokuvarayira kuti vabhabhatidzwe nemuzita raJesu Kristu.
Now, Acts 19. If you want, that's Acts 10:49 there, sister, you're putting it down. See? Acts 10:49. All right? 10:47 on down to the end of the chapter. Read it.
Zvino, mabasa 19. Kana muchida. Ndi mabasa 10:49 apo. Hanzvadzi, muri kurinyora pasi. Munoona, mabasa 10:49. Zvakanaka. 10:47. Zvichidzika. Kusvika kumagumo kwechitsauko. Paverengei.
And then when they come now to Acts 19, baptism mentioned again. Paul, now that makes everybody, now the only time baptism is ever rendered was by John the Baptist first. They was baptized over there.
Uye zvadaro, pavakasvika zvino pana mabasa 19, rubhabhatidzo rwakataurwa zvekare. Paulo, zvino izvi, zvinoita kuti munhu wese. Zvino, nguva bedzi iyo rubhabhatidzo, parwakamboitwa, rwakaitwa naJohane mubhabhatidzi kutanga. Vaive vakabhabhatidzwa, ikoko.
But they wasn't baptized in the name of Jesus, because they didn't know who he was yet. Now, when Jesus said in Matthew 28:19, "Baptize in the name of Father, Son, Holy Ghost," and gave that expression to the man he gave the keys to, that had the revelation of what is all about revealed from heaven.
Ivo, zvino, asi, havana kubhabhatidzwa nemuzita raJesu, nokuti vakanga vasingazive kuti iye aive ani ipapo. Maona, zvino, asi zvino, apo, Jesu akati, Mateo 28:19. Babatidzai muzita rababa, mwanakomana, mweya mutsvene. Uye, akapa chitaurwa ichocho kumurume, wakanga apa makii uyo aiva nechizaruro cheizvo zvose zvazvaireva zvazarurwa kubva kudenga.
That's what you're getting right now, the revelation from heaven. Just straighten it out. It'll hit the target if you just stay right with it. It's zeroed, all right. It hit it then.
Ndizvo zvamuri kuwana iye zvino chizaruro kubva kudenga kuitira kuzvitwasanudza chinorova chipfuro kana ukangogara bedzi zvakanaka nacho chakanyatsonangiswa zvakanaka chakachirova ipapo.
Peter had a vision of zeroed it. This does it too. Brings it right back in. The gun shooting where it's supposed to shoot now, see.
Petro aiva nechiratidzo akanyatsochinangisa ichi chinozviitawo zvekare chinozvidzosa mukati chaimo zvekare futi ichipfuura painofanira kupfuura zvino maona.
Now then Paul was the apostle to the Gentiles, is that right? He's a Gentile, of course. God sent him to the Gentiles.
Zvino zvadaro Paulo aivamu apostora kune marudzi ndizvozvo here aiva wemarudzi nokuti Mwari vakamutuma kune marudzi.
Now here everybody then was baptized in the name of Jesus Christ. Everyone, the Jews, were they baptized in Jesus' name? Acts 2:38. Yeah. Samaritans, Acts 8, was they baptized in Jesus' name? Yeah. All right. Gentiles, in Acts 10:49, they was baptized in Jesus' name, wasn't it?
Zino pano munhu wese zvadaro akabhabhatidzwa nemuzita raJesu Kristu. Munhu wese maJudha vakabhabhatidzwa muzita raJesu here? Mabasa 2:38. VaSamaria Mabasa 8 vakabhabhatidzwa muzita raJesu here? Zvakanaka. Marudzi muna Mabasa 10:49 vakabhabhatidzwa muzita raJesu havana here?
Well, now there's some more people running around there that isn't baptized in Jesus' name, yet they've been baptized. I guess it'll be all right then, so just let them alone, because they've been baptized. What difference does it make?
Zvakanaka. Zvino paiva nevandu vakawanda vaimhanya mhanya ipapo vakange vasina kubhabhatidzwa muzita raJesu asi vainge vakabhabhatidzwa. Ndinodaira kuti zvose zvichange zvakanaka zvino, saka chingovasiyaika vakadaro nokuti vakatobhabhatidzwa. Ko zvinoita musiyano wei?
Baptized by John.
We won't see
where this is essential or not. Praise God.
Vakabhabhatidzwa naJohane vakadaro. Saka ndizvo zvatinoda kuona zvino. Tinoda kuona kuti izvi zvine basa here kana kuti hazvina. Mwari ngavarumbidzwe.
Acts 19. Paul, having passed through the upper coasts of Ephesus, he finds certain disciples. Now there was a young Baptist preacher up there, and his name was Apollos.
Mabasa 19. Paulo achinge apfuura nemhenderekedzo dzekumusoro kweEfeso akawana vamwe vadzidzi. Zvino kwaiva nemumwe muparidzi wechidiki muBaptist kumusoro ikoko uye zita rake rainzi Apollo. Raiva Apollo waro.
And he was a brilliant man. Now, Acts, the 19th chapter. And he was a brilliant man. And he was proven by the Bible, like a real Baptist, that Jesus was the Christ by the Bible. And they had a revival up there, a great revival.
Uye aiva murume akachenjera kwazvo. Zvino, Mabasa chitsauko 19. Uye aiva murume akachenjera kwazvo. Zvino, airatidza neBhaibheri semuBaptist chaiye kuti Jesu aiva Kristu neBhaibheri. Uye vaiva nerumutsiriro kumusoro ikoko, rumutsiriro rwakakura.
And Paul had been put in jail for casting out a devil of a fortune teller. And so him and Silas, and one night they got to praying in there and singing hymns, and the Lord come down and shut the jail down.
Zvino Paulo aiva aiswa mutirongo nekuda kwekudzinga dhimoni kubva mune mumwe muuki, uye saka iye naSairasi. Zvino umwe usiku vakatanga kunamata imomo nekuimba nziyo dzechitendero, uye Ishe vakaburuka vakazungu zira tirongo pasi.
So after he got delivered, went out and took the centurion and baptized him and his wife, his Paul's custom, of course, it was baptized in Jesus' name. And then when he took him and his family out and baptized them, and then Paul went on his way.
Saka zvadaro, shure kwekunge adzikinurwa, akaenda akanotora mukuru wezana akamubhabhatidza pamwe nemudzimai wake setsika yaPauro. Ndizvozvo vakabhabhatidzwa muzita raJesu. Uye zvadaro, pavakamutora nemhuri yake kunovabhabhatidza, uye zvadaro Pauro akaenda hake nenzira yake.
And he went over to Aquila and Priscilla, which were tent makers, friends of his converts to Christ. And they had been tending this revival up here with these Baptists, 18th chapter, where you'd read that, just one chapter before.
Zvino, iye akaenda kuna Aquila na Priscilla, vaiva vagadziri vematende, shamwari dzake, vakatendeukira kuna Kristu. Uye, vakanga vari kuenda kurumutsiriro urwu, kumusoro kuno, pamwe nemabhaptisti aya. Chitsauko 18. Ndipo pamunoverenga izvozvo. Chinongori chitsauko chimwe chete kumashure.
So then Paul passed through the upper coast of Ephesus. He finds certain disciples. They were disciples. They were Baptists. Fine preacher and everything. Proven by the Bible, Jesus is the Christ. And he said unto them, have you received the Holy Ghost since ye believe?
Saka zvadaro Pauro akapfuura nekumhenderekedzo dzekumusoro kweEfeso, iye ndokuwana vamwe vadzidzi. Vaive vadzidzi, vaive mabhaptisti, muparidzi akanaka nezvimwe zvose, achiratidza nebhaibheri kuti Jesu aiva Kristu. Zvino iye ndokuti kwavari, makagamuchira mweya mutsvene here kubva pamakatenda?
You Trinitarian brother and sister, you so you like to relay that into the Baptist, but I wonder if we can lay something back again.
Zvokuti iwe hama nehanzvadzi weTrinity manyatsofanira kwazvo kuisa izvozvo mumabhaptisti, asi handizive kana tingakwanisa kuisako chimwe chinhu zvekare.
You like to say, you Baptist, I thought you said you received the Holy Ghost when you believe. Paul said, have you received it since you believe?
Munofarira kutaura kuti, zvino, imi mabhaptisti, ndakafunga kuti imi makati, makagamuchira mweya mutsvene apo pamakatenda. Pauro akati, ko, makaugamuchira here kubva pamakatenda?
And these people were honest. They said, we don't know there'll be one any Holy Ghost.
Zvino vanhu ava, vaiva vakatendeka. Ivo vakati, hatizive kuti kunombove nemumwe chero hawo mweya mutsvene.
Now if it don't make any difference after that, baptism, water baptism don't make any difference, then why did this apostle ask this question? Said then, to what were you baptized?
Zvino, kana zvisingaite mutsauko, shure kwacho, kwerubhabhatidzo, rubhabhatidzo rwemumvura, rusingaite mutsauko, saka sei muapostora uyu? Akavunza mubvunzo uyu, akati, saka, makabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rupi?
Oh, they might have said this. Oh, we've been baptized. They said, we've been baptized unto John. And we're very well satisfied with it. The same man baptized Jesus Christ. Same holy water.
Oh, vanokwanisa kunge vakataura izvi. Oh, takabhabhatidzwa. Ivo vakadaro. Takabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwaJohane. Uye, takagutsikana narwo kwazvo. Murume mumwe chete akabhabhatidza Jesu Kristu mugomba rimwe chete remvura.
Sure, I guess that you baptized by John, right? The same holy water Jesus baptized in. You think it's pretty good, wouldn't you?
Yeah.
But remember, the keys is locked in heaven.
Chokwadi, ndinodaira kuti, dai iwe wakabhabhatidzwa naJohane mugomba rimwe chete, chaimo umo, Jesu akabhabhatidzirwa. Waizofunga kuti zvainge zvakanaka kwazvo. Hawaizodaro here? Asi, rangarirai, makii aiva akia kudenga.
Peter did it on the day of Pentecost. Yes, sir. See, it's a mystery. It's hid now. Whatever you bind on earth, I'll bind in heaven. Here's a revelation. It only can come through this revelation. See the seed.
Petro akazviita pazuva rePentecost. Hongu changamiri. Maona. Ichakavanzika. chakavanzwa zvino. Chero chipi chamunosunga panyika ndichachisunga kudenga. Hechino chizaruro chacho zvinongouya bedzi kuburikidza nechizaruro chino. Muri kuona mbeu here?
Paul said, but that won't work anymore. Have you received the Holy Ghost since you believed? It said, said we not, it will be when the Holy Ghost said then, to what was you baptized, or otherwise to how was you baptized?
Paulo akati, asi irworwo, haruchashanda zvachose, makagamuchira mweya mutsvene here kubva zvamakatenda, iye akadaro. Ivo vakati, hatizive kuti kunombove nemweya mutsvene. Iye akati, saka, makabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rupi? Kana kuti, neimwe nzira, makabhabhatidzwa sei?
They said, we've already been baptized. Oh, yes, sir. Yes, Mr. Apostle Paul, we've been baptized. We've baptized by John the Baptist, right there in the same holy water Jesus Christ was baptized in.
Ivo vakati, takatobhabhatidzwa kare. Oh, hongu changamire. Hongu, vamu apostora Paulo. Isu, takabhabhatidzwa. Takabhabhatidzwa na Johani mubhabhatidzi. Chaimo mugomba remvura. Rimwe chete umo. Makabhabhatidzirwa Jesu Kristu.
If he was good enough for Jesus to baptize, boy, I'm telling you, he's good enough for me. Hallelujah.
Kana, aive akanaka, zvakakwana kuna Jesu, kuti abhabhatidze. Kana kuti, abab. Handiti iye, vakomana, ndinokutaurirai. Iyeka, akandinakirawo ini. Hallelujah.
But they'd done that, they'd have never got it. But Paul said, have you received it since you believe? Said, we know not where there be any Holy Ghost. Said, then to what was you baptized? They said, unto John.
Dai, bakaita izozo. Havaizombofa, bakauwana. Asi Paulo akati, makau gamchira here, kuva pamakatenda. Iwa vakati, atizive kuti kunombove, nemweya mutsvene. Iye akati, saka, makabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rupi? Ivo vakati, rwa Johani.
He said, John only baptized unto repentance, saying they was to believe on him that was to come, that is on Jesus Christ. And when they heard this, they were rebaptized in the name of Jesus Christ.
Iye akati, Johani akabhabhatidza bedzi kusvikira pakutendeuka, achiti vaifanira kutenda. Kune uyo aizouya zvichireva pana Jesu Kristu. Zvino pavakanzwa izvi, vakabhabhatidzwazve nemuzita raJesu Kristu.
That brings this group over this group. And they laid their hands upon them and they spoke in tongues and prophesied.
Izvozvo zvinounza boka iri, uko kuboka iri. Zvino vakaturika maoko avo pavari, vakataura nendimi uye vakaprofita.
I'll tell you that every scripture in the Bible, every person in the Bible was baptized in the name of Jesus Christ.
Zvino ndinokutaurirai kuti gwaro rese mubhaibheri, munhu wese mubhaibheri, akabhabhatidzwa nemuzita raJesu Kristu.
I'll take any man, any historian, to this task. If you can show me one speck of scripture where anybody was ever baptized, in the Bible, the New Church, of course, he wasn't baptized in the Old Testament, but in the New Testament, where any person is ever baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost, one place, if that was ever called over him, Father, Son, and Holy Ghost, then I'll compromise.
Ndinotora chero munhu upi hake, chero upi, weze norondo, kubasa iri, kana ukagona, kundiratidza, kachimbo kamwe chete kegwaro, apo chero munhu upi zvake akambobhabhatidzwa mubhaibheri, chechi itsva ndizvo havana kubhabhatidzwa mutestamende yekare, asi mutestamende itsva. Apo chero vanhu vakabhabhatidzwa nemuzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, nzvimbo imwe chete hayo, apo izvozvo zvakambodanwa pamusoro pavo kuti Baba, Mwanakomana nemweya mutsvene. Zvadaro, ndicharerutsa.
And I'll show you, if you can show me one text of scripture where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost, or one speck of history where anyone was ever baptized, and to the ordaining or the setting in order, the Catholic Church in A.D. 600, 325
it is. A.D. 325. Uye, kana iwe? Uye, dichakuratidzai. Kana, mukandiratidza chinyorwa chimwe chete, chegwaro, apo chero munhu zvake, akambo babatidzwa nemuzita rababa, mwanakomana, mweya mutsvene. Kana kuti, kachiimbu, kamwe chete kenhoroondo, apo chero munhu hake, akambo babatidzwa, kusvikira mukugadzwa, kana kuti, kuiswa muhurongwa kwechechi yekatorike, muna AD, mazana matanhatu, 325, Dizzo, A.D. 325.
325 years after the apostles, everybody continued baptizing in the name of the Father, Son, Holy Ghost, in the name of Jesus Christ until 325.
Mazana matatu ne makumi maviri, ne mashanu emakore, mushure, neva apostora. Munu wese, akaendere ramberi, ne kubabatiza ne muzita ra baba, mwana kumana mwaya mchene. Kana kuti, ne muzita ra Jesu Kristu. Kusikira 325.
And then they made the organization, and in the organization, which the Catholic Church is the mother of all organizations, God never did organize a church. But in there they substituted the name of Father, Son, Holy Ghost, because the Trinitarians.
Uye zvadaro, vakagadzira sangano. Uye, musangano iri, rinova chechi yekatorike, ndiyo amai vemasangano ose. Mwari, havana kumbobvira vakaita chechi yesangano. Asi, imomo, vakatsiva nemuzita rababa, mwanakomana, mweya mutsvene. Nokuti ndeve Trinity.
And then they had a great group that went rank in Trinitarian, and a great group that went rank in Unitarian, which both groups is wrong. See.
Uye zvadaro, vakava neboka rakakura, rakaenda, rakanyatsopinda, munezve Trinity. Uye neboka rakakura, rakaenda, ndokunyatsopinda muhumwe. Apo mapoka maviri aya ose, akatsveyama, maona.
But no, and any person that's baptized using those titles of Father, Son, Holy Ghost, ignorantly are admitting that they are Catholics and denying what the Bible says.
Asi hapana, uye chero munhu upi zvake, anobabatidzwa, achishandisirwa madunhurirwa iwayo, ababa, mwanakomana, mweya mutsvene, vasingazive, vanenge vachibvuma kuti ivo, makatorike, uye vachiramba izvo, zvinotaurwa nebhaibheri.
Now my brethren, and you that listen to this tape, I want that through ignorance you do this. Don't just throw this away, these women, presenting this to you, but you owe it to yourself to sit down and study it and find out.
Amen.
If you're not, if you're a child of God, surely you'll give it that much consideration.
Zino, hama dzangu, uye nemi muri kuteerera, kutepi ino. Ndiri, ndi, dino ziva kuti. Kuburikidza, nekusa ziva, munoita izvi. Musangora sira, izvi kure, madzimai aya. Ndichipa izvi kwa muri. Asi mune mungava. Pacheze nyukuti mugare pasi, mosi njera. Uye, muzvione. Kana usiri, kana uri mwana waMwari, chokwadi unozvipa kufunga kwakakura zvakadaro.
The word of the Lord came to the prophets in the old days. The reason they called them prophets because they had the interpretation of the divine word, because they were divinely sent, and the signs and wonders that followed them proved that they were.
Shokorashe. Raiuya kuva profita mumazuva ekare. Chikonzero vaiva dana kuti vaprofita. Nokuti vaiva nedudziro yaMwari yeshoko. Nokuti ivo vakatumwa naMwari. Uye zviratidzo nezvishamiso izvi zvaiva tevera. Zvairatidza kuti vaiva vakadaro.
God has said in His scripture, if there be a prophet among you, and if he says things and it's not right, don't come to pass, then don't fear him. But if it does come to pass, then you hear, for I am with him.
Mwari vakati mugwaro ravo, kana pane muprofita pakati penyu, uye, kana akataura zvinhu, uye, zvisina kururama, uye zvorega kuitika. Zvadaro, musamutye. Asi, zvikasvika, pakuzadziswa, zvadaro imi munzwei, nokuti ndinaye.
And the very word prophet means a divine interpreter of the divine word. The signs and wonders that makes the word manifest is a sign that it came. Now, we believe that the gift of prophecy that ties the words together are the same.
Uye, shoko racho chairo rekuti muprofita, rinoreva mududziri, wemweya weshoko ramwari. Zviratidzo nezvishamiso, zvinoita kuti, shoko, rive rinoratidzwa. Chiratidzo chekuti, rakauya. Zvino, tinotenda kuti chipo chekuprofita. Icho, chinobatanidza mashoko pamwe chete, zvakafanana.
Now, not long ago, and maybe the same man may listen to this tape someday, that at this taking place, it was Brother Schism of the Oneness.
Zino, apana nguwa yakareba yapfuura. Uye zvichida, murume mumwe chete iye anogona kuteerera tape ino rimwe zuva. Kuti ini, apo izvi. Zvakaitika. Vaiva hama Schism, the Oneness.
Now, many of you people listening to this would say, Brother Branham is a oneness. I am not. I think you're both wrong, both oneness and Trinity. Not to be different, but it's always a middle of the road.
Zino, imi vazhinji venyu imi, vanhu munoteerera kune izvi. Munogona kuti, hama Branham, mu oneness. Handisi. Ndinofunga kuti mese muri vaviri munokanganisa mese oneness ne Trinity. Kwete kuti ndive ndakasiyana asi kuti panogara nguva dzose pari pakati pemugwagwa.
Like Isaiah said, Isaiah 35 said, there shall be a highway. And you Nazarene brothers and so forth, you say, the grand old highway of holiness. I beg your pardon. It doesn't say the highway of holiness.
Sezvakataurwa naIsaya. Isaiah 35 yakati, pachava nemugwagwa mukuru, zvino imi hama dzechiNazarini, nevamwewo munoti, mugwagwa mukuru wekare wehutsvene. Ndine hurombo, aitaure kuti mugwagwa mukuru wehutsvene.
So there shall be a highway and is a conjunction, and the way, and it shall be called the way of holiness, not the highway of holiness.
Yakati, pachava nemugwagwa mukuru, uye, uye chibatanidzo, uye nenzira, uye ichanzi nzira yehutsvene. Kwete mugwagwa mukuru wehutsvene.
The way is in the middle of the road. Each side is where the off falls fine. That's where you oneness brethren went to on one side, and Trinitarian went on the other side, but the true message lays in the center of the road.
Nzira, iri pakati pemugwagwa. Kune divi rega rega, ndiko kunoenda zvinenge zvawira pasi. Ndiko kwa makaenda imi hama ze oneness. Kune rimwe divi. The Trinity vakaendawo kune rimwe divi. Asi maridzo yechokwadi inogara pakati penzira.
Now, watch here. If you'll understand now, I'm laying three things out. Now, I'm taking this to be what Matthew said, and to show you that both men said the same thing.
Zvino, tarisai pano. Kana muchizonzwisisa zvino, ndiri kuisa zvinhu zvitatu pano. Zvino, ndiri kutora ichi kuti chive zvakataurwa naMateo, uye kuti ndikuratidzei kuti varume vaviri vose vakataura chinhu chimwe chete.
But one, the Trinitarian people, through, I hate to say this and don't want to say it, but I don't want to say through ignorance, as the Bible said, but I mean that through misinterpretation, you can't make it run right, brethren.
Asi mumwe, vanhu veTrinity, kuburikidza, ndinovenga kutaura izvi, uye, handidi kuzvitaura. Asi, handidi kuti, kuburikidza, nekusaziva. Sizvakataurwa neBhaibheri, asi ndinoreva kuti, kuburikidza, nekududzira, zvisiri izvo. Hamugone kuriita kuti rifambe zvakanaka hama.
You'll never make it run right. It can't till you come back to the revelation. And then the whole scripture runs right.
Hamuzombofi makariita kuti rifambe zvakanaka. hazvigone kusvika madzoka kuchizaruro uye zvadaro gwaro rose rinofamba zvakanaka.
Now look here, my sisters and you brethren who are present. Matthew said Father, Son, Holy Ghost. Now if you'll go get the emphatic diglot of the Greek interpretation, original Greek interpretation from the Vatican, happens to be that I have one. It's out of print now, I think.
Zvino tarisai pano hanzvadzi dzangu uye nemi hama muri pano. Mateo akati baba mwanakomana mweya mutsvene. Zvino kana mukaenda kunotora emphatic diglot redudziro yechiGreek, dudziro yepakutanga yechiGreek kubva kuVatican, zvakangoitikawo kuti ndine rimwe hari harichadhindwi ndinofunga.
Or any Greek translation, the right translation to Acts 2:38, Peter said, repent every one of you and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ.
Kana chero dudziro yechiGreek, dudziro chaiyo, kuna mabasa 2:38, Petro akati, tendeukai mumwe nemumwe wenyu, uye mubhabhatidzwe nemuzita raIshe Jesu Kristu.
The King James Version, you said in the name of Jesus Christ. But in the emphatic diglot, it says in the name of the Lord Jesus Christ.
Shanduro ya King James, yakangoti nemuzita raJesu Kristu. Asi, mu emphatic diglot, rakati nemuzita raIshe Jesu Kristu.
Now, when you won this, brother, and just baptized in the name of Jesus, there are just many Jesuses. But there's only, he was born Christ, the Son of God.
Zvino, apo imi hama dzeoneness, pamunongo babatidza nemuzita raJesu, panongova nevana Jesu vakawanda. Asi, panongova bedzi, iye akaberekwa ari Kristu, mwanakomana waMwari.
That's his name, that's what he is. Christ means the anointed one, Messiah, Christ.
Iye, ndiro zita rake. Ndizvo zvaari, Kristu, zvinoreva muzodziwa, Messiah, Kristu.
Now, Jesus, 8 days later, he was given the name Jesus when he was circumcised. And he is our Lord. So he is our Lord Jesus Christ. That's what he is.
Zvino Jesu mazuva masere akatevera akapiwa zita Jesu apo paakadzingiswa uye iye ndishe wedu. Saka iye ndishe wedu Jesu Kristu. Ndizvo zvaari.
Now, show that you'll see that Peter had the revelation I'm trying to tell you. Now look at these boxes on this side. Father, Son, Holy Ghost. That's what Matthew said. 10 days later, Peter said, Lord Jesus Christ. Now see, if these three titles isn't three names, are the one name of the three titles.
Zvino, ndoratidza kuti, muchaona kuti Petro, aiva nechizaruro, chandiri kuedza kukutaurirai. Zvino tarisai pane mabhokisi aya aya ari kurutivi urwu. Baba, mwanakomana, mweya mutsvene. Ndizvo zvakataurwa naMateo. Kwapera mazuva gumi, Petro akati, Ishe Jesu Kristu. Zvino, onai kana madunhurirwa matatu aya asiri mazita matatu, kana kuti zita rimwe chete remadunhurirwa matatu.
Now look, Matthew said Father, is that right? The Peter said Lord. Now David said, the Lord said unto my Lord. Now they both said the same thing there, didn't he?
Thy Lord,
thy God is one God, is true.
Zino, tarisai, Mateo akati, baba, this was a here. Petro akati, Ishe. Zino, David akati, Ishe vakati, kuna Ishe wangu. Zino, ivo vose vari vaviri, vakataura chinhu chimwe chete ipapo. Havana here? Zvakanaka. Ishe wenyu, ishe mwari wenyu, ndi mwari mumwe chete. Icho kwadi.
All right. Now, Peter said, in the name of the Lord, and Matthew said a title to that Lord, which was Father. Lord's what he is. All right.
Zvakanaka zvino. Petro akati, nemuzita rashe. Uye, Mateo akataura, dunirirwa, kuna ishe ivavo, raiva baba. Ishe, ndizo zvavari. Zvose zvakanaka.
Matthew said, Son, who is the Son? Jesus said, Peter. That right?
Mateo akati, mwanakomana. Mwanakomana ndiani? Jesu, ndizo zvakataurwa na Petro. Ndizo zvo here?
All right. Now, and Matthew said, Holy Ghost. Peter said, Christ, which is the Holy Ghost, the Logos that went out of God.
Christ didn't use the hope of glory.
Zvakanaka. Zvino, uye Mateo akati, Mweya mutsvene. Petro ndokuti, Kristu, anova mweya mutsvene. Logos, yakabuda kubva muna Mwari.
See, Father, Son, Holy Ghost is the Lord Jesus Christ. The whole thing, exactly. The Lord Jesus Christ. So them are titles and not...
Maona, Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, ndi Ishe Jesu Kristu. Chinu chacho chose, ndizozo, Ishe Jesu Kristu. Saka, ayo madunirirwa, uye haas.
There you are. Now, I wish we had longer going to it, but it's getting late. Can we pray just a moment?
Hezo kaizo. Zino, ndinoshuva kuti dai tine yakareba. Topinda mazviri. Asi, nguva yave kupera. Ngati kotamise imisoro. Tingonamata, kweka nguvana.
Our Heavenly Father, Thou dost know that we're not trying to say something here to confuse anyone. Father God, we're trying to take confusion out of their mind.
Baba vedu vekudenga, munoziva kuti hatisi kuedza kutaura chimwe chinhu pano, kuti tivhiringidze chero mumwe munhu. Mwari Baba, tiri kuedza kubvisa kuvhiringika kubva mupfungwa dzavo.
And no doubt, but what they'll be lovely, fine Christian brothers, ministers, Trinitarian believers that will hear this.
Uye pasina kupokana, asi kuti pachava ni hama dzechiKristu. Vashumiri, vatendi veTriniti, vakanaka kwazvo, vakarurama vachanzwa izvi.
Our sisters may play it to their pastors. And I pray, Father, that you won't let my brethren think that I'm trying to act like a know-it-all or something. But, Lord, I am grateful that you give us the revelation of the Word.
Hanzvadzi dzedu dzinokwanisa kuiridza kune vafudzi vavo. Uye ndinonamata, Baba, kuti musarega hama dzangu dzichifunga kuti ndiri kuedza kuita seuyo anoziva zvose kana chimwe chinhu. Asi, Ishe, ndinotenda kuti munotipa chizaruro cheshoko.
And I've tried to be like a Christian brother to them. Never mention it amongst the people. Just go ahead because, Lord, I believe they are your children.
Uye ndaedza kuvese sehama yechiKristu kwavari. Handina kumbobvira. Ndakazvitaura pakati pevanhu. Asi, ndangoenda mberi nokuti Ishe ndinotenda kuti vana venyu.
But they find these seemingly contradictions in the Bible, and they've made a great issue out of it.
Asi, vanhu vanowana izvi zvinoita sekupesana mubhaibheri, uye vakaita nyaya yakakura kwazvo kubva pazviri.
The similes would not associate with the oneness. The oneness was called, which we know now and here in this meeting, fellowshipping with some of those brethren. And we do in every meeting.
The assemblies. Ava wadzane neve oneness. Ve oneness vaidanwa. Izvo zvatava kuziva zvino, uye pano mumusangano uno, tichiwadzana nevamwe behama idzodzo. Uye tinodaro mumusangano wega wega.
But Lord, we know they're all your children. But they made a great issue and pulled away and cut off. The assemblies will have nothing to do with them, and they won't have nothing to do with the assemblies and the churches of God and so forth.
Asi ishe, tinoziva kuti ivo vose vana venyu. Asi vakaita nyaya yakakura, vakazvibvisa, uye ndokuzvikwachura. Veassemblies havachine nechokuita navo, uye ivo havachine nechokuita neveassemblies, uye nevechurches of God nevamwe vakadaro.
And each one in doing so, Father, I realize they draw boundary lines and become stuck up and organized. And what did you do with both organizations? Laid them up on the shelf. And they're both dying and practically dead.
Uye, imwe ne imwe, mukuita izozo baba, dinocherecheza kuti, vakatara mitsara yemi ganu. Zino, vova, vazisimu zira, uye, nokuvasangano. Zino makaitei, ni masangano ose ari maviri. Maka asendeka pasherufu, uye ose ari maviri, ari kufa. Uye, chaizo izo, akafa.
Let honest-hearted people see, Lord. I cannot open their eyes. You're the only one can do that. I present your truth by a revelation of Jesus Christ, which ties the words together, God's word, and make it the true word.
Itai kuti vanhu vane moyo yakatendeseka vaone ishe. Handigone kuzarura meso avo. Imi mega, ndimi munokwanisa kuzviita. Ndinounza chokwadi chenyu kuburikidza nechizaruro chaJesu Kristu. Icho, chinosunganidza mashoko pamwe chete, shoko raMwari, uye choruita shoko rechokwadi.
I pray that they'll not misunderstand, but will love you and serve you all the days of their life and walk in the light. Grant it, Lord.
Ndinonamata kuti varege kutadza kunzwisisa, asi kuti vakudei nekukushumirai mazuva eupenyu hwavo hwese, uye vagofamba muchiedza. Zviitei ishe.
I pray for these women, and I pray that everyone that sees this will not cause them to be confused, but will cause them to be hungered and thirsting for more of God's revelations. Grant it, Father.
Ndinonamatira madzimai aya. Uye ndinonamata kuti munhu wese anoona izvi zvirege kuvaita kuti vavhiringike, asi kuti zvigovakonzera kuti vave vanonzwa nzara nenyota yezvimwe zvezvizaruro zvaMwari zvakawanda. Zviitei baba.
I commit this to you now, and you do with it whatever seems good in your hands. In Jesus Christ's name, amen.
Ndinoisa izvi kwamuri zvino, uye imi muite nazvo chero chipi chinooneka sechakanaka mumaoko enyu. Muzita raJesu Kristu. Ameni.